chirwere chisingambozivikanwi chemwana anoda kurangarirwa mangwanani ano mumunamato. Saka chokwadi tinoda kuti tese tiite izvozvo. Vana chiremba havatombozivi, vakachipa rimwewo zita asi ndinofunga vakangogadzira rimwe rekuchipa. Vakanga vasingazivi kuti chaiva chii, uye asi Kristu anoziva kuti chii. Ndinogona kukuudzai kuti chii, idhimoni ndizvozvo, dhiabhori. Chero zita ravanoda kumupa handiti zviri kwavari, asi ndizvo zvaari. Unoona, mweya wakaipa. Zvinoregai tose pamwe chete, kamwe chete tose zvino, tenda chete. Munhu wose ngaaimbe zvino. Ishe vachakupodzai hanzvadzi. Ngatinamatirei misikana zvino tichikotamisa misoro yedu. Baba vedu vekudenga, zvinoita sekuti handisi kugona kuzvibvisa mupfungwa dzangu. Musikana mudiki apo ari kufa, mudiwa wemumwe munhu, chisikwa chenyu, uye Satani ari kumurozva upenyu hwake hweudiki. Ndinonamata kuti muzita raKristu kuti mudzivise ruoko rwerufu. Dzingai muvengi iyeye abve. Imi Ishe munokwanisa kuita kuti gungwa dzvuku rimire semudhuri kumativi ose. Zvino mopa vana veIsraeri nhaka yenyu, rwendo rwakachengetedzeka kuyambukira mhiri kwegungwa uye nokupinda munyika yechipikirwa. Mwari, tinonamata nhasi kuti mubvise zvipingaidzo zvose uye murege mwana ararame. Zvakapiwa kwatiri kuti tikumbire.
Believing in thee, we ask in Jesus' name for the healing of the child.
Uye seboka revanhu vanotenda mamuri, tinokumbira muzita raJesu kuti mwana apodzwe. Amen.
Today it's
nasi nemoyo unopa kutenda kuti ndinouya kwamuri zvakare muzita raIshe Jesu. Ndakurumidza kuuya kumba ndichibva kuLouisiana. Ndafunga kuti zvimwe ndikasvika pano svondo isati yasvika ndaigona kuva neSunday school, uyezve mamiriro ekunzi aipisa zvakaipisisa ikoko zvekuti isu aya angave ari nani kuchitonhorera mangwanani ano kunze kweLouisiana. Haungambogara muchivakwa chakaita sechino usina chifefetedzo muLouisiana. Munenge muchiiswa mhepo inotonhorera kana kuti waizofenda. Uye saka ndauya kuti ndizorore kwezuva rimwe kana maviri ndisandaenda iko zvino kuNorthern Saskatchewan vhiki rinouya. Uye ndeuko kumusoro kuPrince Albert. Ndiko uko kure kunogumira migwagwa munyika kubva kune rimwe divi. Inoyambuka nzira yose kuenda kune rimwe divi renyika kusisina migwagwa, uye kusina chinhu kunze kwemaIndia, maEskimo vari mukati kumberi uko kwatiri kuenda nguva ino. Saka tine vanhu vakawanda vachange vari pamusangano uyu kubva kumativi ese eCanada. Vamwe vavo vachabva kuWest Coast chaiko, vanotaura kudaro vachiuyako. Uye zviro kwazvo ndinoshuvira minamato yenyu vanhu kuti Mwari vasangana nesu uye vatipe musangano unopfuurira zvakawanda mukuru kuitira kugwinya kwavo. Pava nemakore 4 kana 5 kubva zvandakava muCanada, uye ndine dzimwe shamwari dzakaishonaka chaidzo ikoko. Vanova vanhu vakanaka kwazvo, uye saka vakavimbika kwazvo pakuenda kuchechi. Hazvinei kuti kuri kutonhora sei, vanomonera gumbezi vogara pachirei uye votinhabhiza kwemamaira 30 kuti vaende kuchechi. Vanofamba nemumirwi yemazaya echando nezvimwe zvese, vadiki nevakuru vese vanoungana pamwe chete, uye imwe mhuri inotora imwe votanga kufamba vobva vaenda. Ndiko kuzvipira kwavanoita. Ndiko kunoita kuti vawane zvakawanda kubva mushumiro. Kana pasina kuzvipira, hapana zvakanyanya zvaunowana mushumiro. Unofanirwa kusvika chaipo paunoita chimwe chinhu chinorwadza zvakanyanya, wotofanira kusiya parutivi zvimwe zvinhu uye womisa basa. Zvino woita ichi kana icho kuti uende kuchechi, uye woratidza Mwari kuti unovada, uye wotozvipira kuenda. Ndipo apo paunowana chimwe chinhu kubva mairi. Zvakangofanana nevana vangu Billy Paul. Ndaifunga kuti ndaizvo handina chandakawana pandaive ndiri mudiki. Amai vaiwanzowana zvichida chitsapo chimwe chezviwitsi uye vochigovera zvidimbu zviviri kana zvitatu kune mumwe nemumwe. Zvichida pakisimusi taiwana kabhosvo kerata kadiki kana kapfuti kadiki kana chimwe chimwe. Uye ndaiona vamwe vana vaine zvirei nemabhasikoro nezvinhu, hembe dzakanaka nemabhachi anodziya. Uye ini zvaingondiita kuti ndisanzwe zvakanaka. Ndikati kana ndikazombova nevana vanova vangu ndichavaitira zvese zvandinogona. Zvino ndaive ndakagadzirira hangu kufa nenzara kuti nditsvagire vana vangu chimwe chimwe. Uye pandakararama, Billy paakanga achiri mukomana mudiki, ndakamutengera bhasikoro diki remavhiri matatu uye ndaimuwanira zvese uye midhaiedza zvose, kushayiwa zvake zvekupfeka nezvinhu kuti amuwanire chimwe chinhu. Asi munoziva zvatakazotanga kuona, ndakamutengera kabhasikoro kemavhiri matatu nekauta nemuseve nezvose. Ndaimuwana aine chipunu kana chimuti kunze kuseri kwemba achichera pane imwe nzvimbo, maona. Ndakati vanotevera havazovesa izvozvo, maona. Ingopa chero munhu upi zvese paruoko rwavo, havazvide. Ndechimwe chinhu chaunofanira kutozozvipira pachiri. Uye ndizvo zviri ruponeso. Kuzvipira kwakakwana ndizvozvo, hama Roy. Ndiko kuzvipira kwaunofanira kuita mazuva ose, chimwe chinhu kuti uswedere pedyo naMwari uye nokuita chimwe chinhu. Zvino ndinoziva kuti kuzvipira kwamuri mose mangwanani ano, kugara muchivakwa chino chinopisa. Tigere pano, ngatiisei pfungwa dzedu pachibayiro chikuru sachati chakambopiwa kurudzi rwomunhu kuita. Akanga ari Jesu Kristu paakaurayirwa kuti auye panyika kuzofa pachinzvimbo chedu. Kwete izvozvo zvoga, asi mweya wake wakaburukira kugehena uye ukavako kwemazuva matatu neusiku. Uye nezuva rechitatu akamuka. Uye zvino akakwira kumusoro agere kuruoko rwerudyi rwaMwari kudenga, achireverera pakupupura kwedu kweyananiso yake nenyasha dzake dzakapiwa kwatiri. Zvino kumusoro uko kwatiri kuenda kuchange kuine vanhu vakawanda varombo chaivo, varombo chaivo vachatotengesa imwe yemombe dzavo, makwai avo maviri kana matatu kana chimwe chinhu kuti vauye kumusangano. MuEskimo wekare zvichida achaunza mamwe ematehwe ake oatengesa zvokuti achinyatsoda kuti mhuri yake iuye. Mutengesi wechiindia achafanirwa kuti aite zvimwe chetezvo. Zvino tinogona kunamatira vanhu ivavo, hatigoni here? Uye tinonamata kuti Mwari vavape chinhu chikuru. Zvino kuri kupisa, handidi kukuchengetai kwenguva refu. Uye ndinoda kuti isu mangwanani ano tiise pfungwa dzedu tisati tanamatira vanorwara pane chechi nechinhano chayo. Uye zvino ndinonzwa kuti mazuva mashoma apfuura kuti mharidzo kuchechi yakapiwa kwandiri kuShreveport, Louisiana. Uye ndinotenda kuti ndezvinhano zvechechi. Uye tichatarisana naMwari nayo mangwanani ano. Uye tonamata nekukumbira Mwari kuti vatibatsire. Handivavarire kutora maonero mamwe chete, asi kukumbira Mwari kuti vatibatsire muzuva ranhasi ratiri kurarama. Uye tisati iri ndiro Bhaibheri guru rekare, asi imomo chaimo ndimo mune zvirimo zveupenyu husingaperi. Uye rangarirai, shoko ndiMwari. Mwari havana kusiyana neshoko ravo, uye isu hatina kusiyana neshoko redu. Uye kana tikaita chokwadi zvino, iwe neni mune mamwe mamiriro akasiyana pfungwa, tose tinogona kuti ndichaita chimwe chinhu. Tinoreva izvozvo mumwoyo medu, asi mamiriro ezvinhu anogona kumuka zvokuti tinotadza kuita izvo zvatakati taizoita. Asi Mwari havakwanisi kuita izvozvo nokuti havana magumo. Uye vanoziva zvose, uye nezvose zvakambovapo zvichazovapo. Kana saka havakwanisi kutaura chirevo kunze kwekunge vachiziva kuti vanogona kuchitsigira. Zvino Abrahama paakanga ava namakore 100 okuberekwa, akadana zvinhu izvo zvakanga zvisipo sokunge zvakanga zviripo. Zvino ndiri kutaura izvi sekurudziro kune ava vachazonamatirwa vanorwara. Abrahama akadana zvinhu zvaive zvisipo sekunge zvakanga zviripo, achitora sokuti uyo akanga aita vimbiso aikwanisa kuita kana kuti kuchengeta izvo zvaakanga avimbisa. Zvino Mwari pavakaudza Abrahama paakanga ava nemakore 75 uye Sara akanga ava namakore 65 kuti vakanga vari kuzova nemwana, handiti zvakanga zvisingagoneki zvachose. Zvino akazvitenda izvozvo, ndokutsvaga mwana, akazvitora sokuti mwana wacho akanga atoripo. Kwemakore 25 mwana asati ambouya. Zvino Abrahama akanga ava nemakore 100 pakaberekwa mwana. Uye Sara akanga ava ne 90 nokuti akavatenda. Akadana zvinhu izvo zvisipo sekunge zvaivepo. Zvino ndezve kune avo vari kurwara nevanotambudzwa vari kuzona matiri. Zvisinei nokuti matambudziko ako chii, kunyange uri imhando yezvirwere zvaunazvo, wakashata sei. Kana wagamuchira Kristu, shoko rake, unobva wadana zvinhu zviripo sokunge zvisipo kana zvichipesana neshoko ramwari. Zvino Mwari vakati munamato wekutenda uchaponesa vanorwara. Zvinoka kana Mwari vakazvitaura ndizvozvo. Zvino ngatiisei pfungwa dzedu tariro uye toita sokunge zvakatoitwa, zvakatopedzwa kare kana tazvigamuchira. Ruponeso inzira imwe cheteyo. Tinozvitenda tozvigamuchira, tozvitenda mumwoyo yedu, tofamba pamberi pamwari uye togamuchira Kristu semuponesi wedu, uye tomugamuchira. Kana uri pano mangwanani ano uye uri mutadzi uye usina kuponeswa uye uchida kupodzwa, uri kurwara, tanga watsvaga Ishe, mugamuchire semuponesi wako. Zvino chirwere ichocho chinobva chazobva. Chero zvachingava, ingoisa pfungwa yako yese kune zvese zvaunazvo pamunhu akakwana Kristu Jesu. Zvimwe zvose zvichave zvakanaka. Saka zvino isa pfungwa dzako pane izvozvo, nokuti ndataura mashoko mashoma aya kune ava vanorwara nevanotambudzwa, kuitira kuti ndichataura mangwanani ano kuchechi nechinhano chacho. Nokuti ndinonzwa kuti kunyange hazvo kupodza kwamwari kuchishamisa, asi pandakanga ndiri kuShreveport ndakangova neshumiro dzekunamatira vanorwara dzingangoita 3, apo ndakanga ndiri zasi ikoko, 3 kana kuti pamwe 4 kunyanya kubva pamazuva 11. Zvinongonyanya kukosha kuparidza kumweya yevanhu pane kuisa nguva yakawanda kwazvo pakupodza kwamwari. Kunyange zvazvo vanhu vanorwara nevanoshayiwa, Mwari vanogona kuvapodza, uye zvakatosimbiswa pasi rose kuti vanozviita. Asi chinhu chikuru zvino chiri kumweya usingazofi. Mutumbi uchafa asi mweya hauzombofi, uye tinofanira kuchengeta zvakarurama uye zvakatwasuka naMwari. Ndagara ndichitaura izvi, ndinoda kuti zvose zviitwe, nokuti kana ndadzika kurwizi mangwanani aye handidi chero dambudziko ipapo. Ndinoda kuva netikiti rangu muruoko rwangu, ndakamirira zita rangu. Uye ndinoda kutaura saPauro wekare, hama Krichi, ndinomuziva musimba rerumuko rwake, kuti paachadana kubva pakati pevakafa ndichabuda. Ndinoda kumuziva musimba rerumuko rwake. Saka zvino iye uyo anova munyori webhuku, ngatikotamisei misoro yedu nemwoyo kwaari kwechinguvana. Uye Mwari Baba vedu, tinouya kwamuri zvino kuzokumbira kuti muzarure shoko renyu kwatiri. Tinogona kuvhura mapeji, asi Mweya Mutsvene chete ndiwo unogona kuzarura shoko. Saka rizarurei kwatiri mangwanani ano, Baba, uye tipei nyasha dzenyu zhinji zhinji. Tinomirira pamuri, uye dai Mweya Mutsvene wapinda mushoko uye waripa kubudikidza nemiromo yemunhu kumwoyo yevanhu, uye dai waritora nekurisa mumwoyo mumwe nemumwe sezvatiri kutsvaga. Uye kana shumire yapera, tagadzirira kudzokera kudzimba dzedu, tichakotamisa misoro yedu mukuzvininipisa, uye tokupai kutenda nerumbidzo nokuda kwezvose zvatakadzidza kwamuri uye nezvamakatiitira. Muzita raKristu tinozvikumbira, amen. Kuverengwa kweshoko muna Mutsvene Johani chitsauko 1. Imi mune mabhaibheri uye muchida kuverenga pamwe neni kana kuzvinyora pasi kuitira panoverengwa. Zvino tichaverenga gwaro racho kubva mushoko. Zvino tobva tanamata uye kuti Mweya Mutsvene utore chirevo chacho kubva mushoko kuti utipe. Tinokwanisa kuriverenga, isu vanokwanisa kuverenga tinogona kuriverenga, asi Mwari woga ndivo vanogona kuburitsa zvazvinoreva. Gwaro rinogona kuverengwa nokuti ishoko ravo, asi zvazvinoreva zvinofanira kupiwa naMwari. Zvino muna Mutsvene Johani chitsauko 1, uye ngatitangirei pandima 28 toverenga tichidzika kusvika pa32 tichisanganisira ose. Zvinhu izvi zvakaitwa mhiri kweJorodhani, uko kwaibhabhatidza Johani. Zuva rinotevera, Johani akaona Jesu achiuya kwaari. Zvino akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Uye ndiye wandaireva ndichiti, shure kwangu kunouya murume akavapo mberi kwangu, nokuti akange ariko mberi kwangu. Uye ini ndakanga ndisingamuzivi. Asi iye, asi kuti anofanira kuratidzwa kuvaIsraeri. Naizvozvo ndauya ndichibhabhatidza nemvura. Johani akapupura achiti, ndakaona mweya uchiburuka kudenga senjiva, uye ukagara pamusoro pake. Ndinoda kuiverenga zvakare. Ndima yokupedzisira iyoyo, ndima 32. Uye Johani akapupura achiti, ndakaona mweya uchiburuka kudenga senjiva, uye ukagara pamusoro pake. Zvinodai Ishe vawedzera maropafadzo avo kushoko. Ndinoda kuti muedze kubata shoko rimwe nerimwe kana tichigona. Muri kundinzwa zvakanaka here kumashure shure? Zvakanaka, muri kundinzwa here kumashure uko? Kana uchikwanisa simudza ruoko rwako, zvakanaka. Zvino, ndinoda kutaura nemi mangwanani ano nemufananidzo, neimwe nzira iyo, kunyange munhu asinei nechekuita zvakanyanya nechechi ari munhu, anokwanisa kunzwisisa. Zvino, tinouya kuchechi kuzova vanhu vari nani. Tinouya kuzozviita vanhu vari nani. MaKristu ari nani. Vagari vari nani. Vana baba vari nani. Vana amai vari nani. Vavakidzani vari nani. Tinouya nokuti Kristu akatiudza kuti kana tikauya, kumbirai chero chinhu muzita rake. Apo takaungana pamwe chete tiri vaviri kana vatatu, achava nesu uye ozvipa kwatiri. Saka, chii chingadarike kuve nani kwatiri nhasi? Kupfuura kuziva kuti tiri kuchechi kuti tizviite vari nani, kuti tiwedzere kunzwisisa kwedu. Vangani vangati, ndizvo zvandauyira pano, ngationei, ndinoda kunzwisisa zviri nani. Uye hatigone kuva nekunzwisisa kuri nani kunze kwekunge uye kana tichizova nekunzwisisa kwaMwari, kunofanira kubva mushoko raMwari. Nokuti shoko ndiro ratakapiwa naMwari kuti tidyise mweya yedu ine nzara. Uye mweya mutsvene wakatumwa kuti utore shoko raMwari, uye kuti utidyise shoko. Mazviona here? Munoona isu, mweya mutsvene wakatumwa kubva kuna Mwari kuti utore shoko raMwari uye ugoripa kwatiri sokushayiwa kwatinenge tinako. Zvino ndinofara kwazvo kuti Mwari vakaita gadziriro yakadaro, haudaro here, kuti vaizotipa zvokudya. Tiri makwai emafuro avo. Tichataura pamusoro pazvo muchinguva chidiki. Makwai. Uye tiri hunhu hwaMwari hwakapetwa katatu. Uye kana vagona kuva neutongi hwakakwana patiri, vanokwanisa kutitungamirira nokuti panga nzira. Zvino, zvakafadza Mwari kwazvo kuti pavakatuma Jesu panyika, kuti zvakavafadza kumufananidza nemhuka. Zvino, mhuka iyoyo yaiva gwayana. Kare kare kumavambo mubindu reEdheni, mukufanoonekwa kwekuuya kwaJesu, Mwari vakapirisa kana kuti vakava negwayana kuti rive chipiriso chinotsiva mukufanoonekwa kwekuuya kwaKristu. Zvino ndaigaro shaya kuti sei Mwari vakafanoonesa Kristu semhuka, sechipuka. Asi, takazoona kuti gwayana, chikonzero chavakasarudzira gwayana ndiro rakanyorovesa, uye rakapfava kupfuura zvisikwa zvese zviri panyika. Hapana chimwe chinhu chakanyorova uye chakapfava segwayana duku risina mhosva, risingagoni kuzvichengeta. Iro harina kusindimara. Chisikwa chidiki chakapfava chakanyorova. Zvino Mwari pavaizopa mufananidzo waKristu kunyika, vakapa mufananidzo wake mugwayana. Zvino asi Mwari, Mwari Baba, Jehovha, pavaizopa mufananidzo wavo ivo kubva kudenga, vakafananidzirwa mushiri yakanyorovesa, yakanini pakudarika shiri dzose dzinobhururuka mudenga, inova iyo njiva. Hakuna shiri yakapfava kupfuura njiva. Ndakaverenga zvikuru pamusoro peupenyu hweshiri uye nezvemhuka dzesango. Zvino njiva ishiri inoshamisa kwazvo pane dzimwe shiri dzose dzinobhururuka mumatenga. Njiva ine rudo. Njiva yakapfava. Uye njiva haina nduru. Ndiyo yega mumhuri yeshiri isina nduru. Ndicho chikonzero usingamboona njiva chero kupi zvako kunze kwekuva panzvimbo pane tsanga nemhodzi. Zvino iyo muareka maiva nenjiva, uye njiva ine umiririri munzvimbo dzakawanda mubhaibheri. Mufananidzo wemweya mutsvene, uye zvakare gwayana rine umiririri munzvimbo zhinji dzebhaibheri saKristu. Muna zvakazarurwa nzira yose kudzokera kuna Genesi, uye ndizvo zviriwo njiva. Uye mubhuku raGenesi, njiva yakanga iri muareka yakagara panogarira shiri pamwe chete nedzimwe shiri dzose dzedenga. Zvino imwe yadzo yakanga iri gora, gunguo. Zvino gunguo ndeimwe yeshiri dzakaipisisa kwazvo. Gunguo nejaybird ndinodaira kudaro. Pada ndidzo shiri dzakaipisisa dzatingawana. Gunguo ishiri inorarama kwenguva yarefu, uye inorarama anotonzi pane dzimwe nguva kwemakore 200 kana 300. Ayo gunguo paroti inorarama nguva yakareba kupfuura ipapo. Asi njiva ndeimwe mhuka kana shiri imwe isina nduru. Zvino gunguo rinogona kugara pano rodya pachitunha chakafa. Haufi wakaona njiva iri pachitunha chakafa ichocho. Haitombozvidi. Kunhuwa kwacho mumino dzayo haitombokuda. Kwaizoirwarisa. Hadzitongokwanisi kuda chero chinhu chave kuipa chiri kuora. Hadzitongozvidi. Saka haina kukwanisa kuzvidya. Kana ikazvidya zvaibva zvauraya njiva pakarepo, nokuti chinogaya chikafu kunenge kuri kuzarisa kwenduru ichipinda mudumbu kunogaya chikafu. Zvino kana pasina nduru inopindamo kugadzira izvi, zvino zvinouraya njiva. Saka unogara uchiwana njiva iri pane chimwe chinhu chakachena, chimwe chinhu chakakwana. Zvino gunguo rakasiyana. Zvino cherechedzai gunguo riri mufananidzo wemunyengeri. Gunguo rinogona kugara ipapo pamusoro pechitunha chakafa, uye rigodya zvakawanda sezvarinoda, uye robhururukira mumunda ronodyawo gorosi zvakare. Asi njiva igoni kudya gorosi yobva yabhururuka pamusoro pechitunha chakafa. Saka munyengeri, munhu anogona kuva munyengeri uye odya zvose zvinhu zvepamweya nezvinhu zvakanaka nezvinhu zvakaipa. Asi muKristu chaiye akazvarwa patsva haatendere zvinhu zvakashata. Zvino anogona chete kudya kubva pachinhu chakanaka. Cherechedza izvozvo. Paunoona muchinda anogona kuenda kudhanzi, obuda kunonwa, obuda onorarama muchivi, odzoka kuchechi uye zvichida odanidzira zvimwe chetezvo semutsvene. Chiichocho igora. Anogona kudya zvose zvakaora uye nezvinhu zvakanaka. Asi muKristu chaiye hakwanise kutendera zvinhu izvozvo zvachose, nokuti akabva murufu achienda kuupenyu, uye pakarepo zvaizomupomera kwazvo kungozvifunga saizvozvo, kusvikira zvaizomupa mhosva, kusvikira atendeudza chiso chake obva afamba achienda. Mufananidzo wakadini! Zvino gwayana chinhu chidiki chakapfava kwazvo.
Hari
kwanisi kuzvibatsira. Hari zviriritire nekuti hari gone kuzvibatsira. Pano imwe nguva yapfuura, ndaipfuura nemumafuro, pandaisimbopatrora. Zvino ndakawana gwayana duku. Zvino mamwe wose akanga abva pariri neimwe nzira. Zvino rakanga rakamoneredzwa newaya ine zvibayo. Zvino gwayana diki rinonzwisa urombo rakanga rakararapo richibuda ropa uye richichema. Zvino ndakapfuura nepo ndikaona kumusoro-soro uko chinhambwe chinenge hafu yemaira kumusoro. Kwaiva neboka rose remakwai. Zvino ringadai rakarara ipapo uye makungu angadai aizotopora maziso aro nenguva isipi. Dai tainge tisina kuriburitsa. Asi ndakasunungura gwayana diki iri ndikarisimudza maoko angu. Harina kumboramba. Rakaramba rakanyatsonyarara. Ndakaritakura mumaoko angu. Kekutanga, nguva yekutanga zvichida munhu akamboisa maoko ake pariri. Asi rakanga rakapfava. Rakanga richida kutungamirirwa. Rakanga richida kubatsirwa. Ndinoimba kuti muri kuzviona. Rakanga richida risingaedzi kuramba kana kukavakava kana kuruma. Makwayana haakavikavi. Harume anongozvininipisa. Zvino kagwayana kadiki aka ndakakatakura ndokukagadzika pasi mune mamwe makwai. Mumaminisi mashomanana amai vako vakakawana kakafara kwazvo. Zvinofananidzira sei gwayana ramwari? Munoziva kwavanoenda kunouraya makwai. Munoziva kuti chinotungamirira makwai kunzvimbo yaanorayirwa imbudzi. Asi mbudzi inotungamirira gwai kusvika kumusoro chaiko nemugwara kuimba inourayirwa makwai. Uye zvino panguva iyo yainoita kuti makwai anouya kumusoro nemugwara inobva yasvetuka ichibuda. Asi vanoti kana vari kuuraya mbudzi inobva yatanga kukavakava ichirwisa. Maona, zvino ndiyo nzira iyo dhiabhori anozviita nayo. Anoedza kutungamirira vana vamwari macho makaipisisa chaimo. Asi kana yasvika nguva yokuti afe, anonyatsa kurwisa chaiko zvino. Ndiyo nzira iyo dhiabhori anozviita nayo. Uye ndiyo nzira dzimwe nguva mumwe musikana mudiki anotaridzika zvakanaka, kana mumwe mukomana mudiki ane mano, ane pakiti refodya kana bhodhoro rewhisky, anozotungamirira musikana mudiki kuita zvisizvo. Gwayana remuboka remumwe munhu kuenda nenzira isiriyo. Zvakanaka. Hapana chinhu pane zvinhu zvose izvozvo zvakanaka-naka zvechechi. Asi regai rufu rurove mukomana wekare iyeye imwe nguva. Unomunzwa achizhambatata achidanidzira nenyika yose. Zvino ndiyo nzira yazvinoitwa nadhiabhori. Asi gwayana rakapfava kwazvo zvokuti rinogona kutungamirirwa. Uye ndicho chikonzero Mwari vakapa umiririri hwaKristu segwayana uye hwavo pachavo senjiva. Zvino nezuva iroro Johani akabhabhatidza Jesu parwizi rweJorodhani. Chimwe chezviitiko zvikurusa zvati zvamboitika chakaitika ipapo. Cherechedzai. Zvakanaka kwazvo. Gwayana rakanyorova kupfuura zvisikwa zvese zvepanyika. Nenjiva yakanyorova kupfuura shiri dzose dzedenga. Zvino ndiyo nzira chete yazvaigona kubatana. Ndiyo nzira chete iyo njiva yaizouya pagwayana. Zvino njiva payakaburuka, Johani akaona Jesu uye akati, tarirai gwayana ramwari rinobvisa zvivi zvenyika. Uye Johani akati, ndakapupura ndichiona mweya wamwari senjiva uchibhururuka uye uchigara paari. Hareruya. Hezvoka izvo, njiva negwayana zvakabatana pamwe chete. Ndipo apo Mwari nemunhu vakava mumwe. Ndipo apo denga nenyika zvakambundirana. Hareruya. Ndipo apo Mwari vakaitwa nyama vakaiunza. Ndipo apo Mwari vakaburuka kubva muchimiro chemweya uye vakaitwa munhu uye vakagara pakati pedu. Ndipo apo mazienda nakuenda ese akambundirana. Ndipo apo rudzi rwevanhu
wakawa wevanhu vaAdhamu naJehovha Mwari uye nengirozi imwe neimwe vakauya pamwe chete. Apo Mwari nemunhu vakaita mumwe pazuva guru rerangaridzo iroro. Apo Johani akabhabhatidza Jesu. Zvino ko kana dai vanga vari mhumhi, kurira kunotapira kwenjiva kungadai kusina kumbokwanisa kumira nemhumhi. Chii chakanakisa kudarika nguva yemanheru uchinzwa njiva dzekare dzakagara kunze uko dzichirira kwechinguva? Mushure mekunge ndafirwa nemudzimai wangu nemwana, ndaisatendera ani zvake kuti azive zvandainge ndiri kuita. Ndaiwanzopinda mumotokari yangu yekare, ndaityaira ndichiyambuka mugwagwa apa ndoenda kuno kumakuva eWalnut Ridge. Ndogara hangu ipapo padivi pemuti ndotarisa pasi paguva. Ndaisatongokwanisa kurega kwafunga. Zvaita sokunge ndakanga ndisisachagone kuzvitakura zvachose. Ndinofunga mwana wangu muduku akarara ipapo aine mwedzi misere yokuberekwa kuti aisitambanudza maoko ake madiki sei uye onanavira kwandiri. Zvino ndairidza bhero kana kutaura chimwe chinhu kwaari, iye obva ati gugu, obva atambanudza maoko ake madiki. Zvino ndaigara pasi padivi pomuti kunyanya kana kwave kudoka. Zvino paimbova nenjiva yekare yaigara kunze uko mugwenzi yaitanga kurira. Oh, ini zvangu ndakambozvibvunza kana waiva usiri mweya usingafi wemwana wangu waidzoka uchiedza kutaura neni. Hakuna chinhu chinotapira sekurira kwenjiva, kuti ine rudo kwazvo, inounza mashoko, inoedza kwazvo kuita rugare. Ndinomuka mangwanani ngwanani ndoenda mumatondo uko pedyo nekwandinogara. Chinhu chine rugare zvakadini chekuteerera. Dzakagara kumusoro pamiti mikuru mirefu iya, njiva idzodzo dzichirira imwe kune imwe. Rimwe zuva zasi kwahama Cox, amai njiva vekare vaiva nevana vadiki vaviri. Zvino vaigara kumusoro chaiko kwechivakwa kuitira kuti katsi dzisakwanise kuvawana. Zvino mai njiva vaivapa zvokudya. Zvino vaidzika vovatora vovaita kuti vakwire mumuti. Zvino vaigara ipapo nemitsipa yavo yakazemberana vorira nekuita zverudo zuva rose, tuvana twenjiva tuviri tudiki twakapfava. Zvino ndakafunga pamusoro paMwari, njiva ishiri ine rudo kwazvo, uye njiva Mwari vachida kuita zverudo nevanhu vavo. Mwari vanoda kudiwa. Mwari vanoda kukuda iwe. Mwari vakada nyika. Nokudaro vakapa mwanakomana wavo akaberekwa ari oga, kuti ani naani anotenda maari haangaparari asi ave neupenyu husingaperi. Ishe ngavarumbidzwe. Zvino Mwari vachida kuita rudo vaifanira kune chimwe kuita chimwe chinhu chinodika. Vaifanira kuita chimwe chinhu chakapfava savo. Vakatozogadzira chimwe chinhu chaigona kudiwa. Vakatozogadzira chimwe chinhu cheunhu hwavo pachavo. Haungagona kuda chinhu chisiri cheunhu hwako pachako. Kuda kunofanira kubatana nerudo. Murume nemudzimai vanofanira kudanana kana vachazombobudirira. Mhuri inofanirwa kudanana kana ichazombobudirira. Chimwe chinhu chinodiwa, unotsvaga kwese kwese uchitsvaga musikana kuti ave mudzimai wako waunoda. Anotsvaga kuwana murume waangada. Mwari vanotsvaga vachiedza kuwana mweya wavanogona kuda. Saka vakapa umiririri hwavo ivo pano panyika senjiva yakapfava negwayana rakapfava. Kana gwayana iroro kwekanguva kadiki rikambotora hunhu hwemhumhi iri kuhonga, njiva iyoyo ingadai yakatobhururuka ichitiza pakarepo, ingadai yakaenda. Asi gwayana harina kana nepfungwa huru dzaro pacharo. Gwayana ndechimwe chinhu chokuti kana rarasika ratorasika zvachose. Gwai harigoni kuwana nzira yaro yokudzoka. Ndicho chikonzero mbudzi ichiritungamirira kurufu rwayo. Harigoni kuwana nzira yaro gwai rakarasika. Ndicho chikonzero Mwari vakatifananidza nemakwai. Kana tarasika, tarasika. Hapana nzira yatinogona kuzviwana pachedu. Uye pane nzira imwe chete yekuzviita, ndiko kuzviisa pasi pemufudzi wemakwai. Uye ndiye anotungamirira. Zvino pandinocherechedza gwayana iri nemakwai pamwe chete, gwayana nenjiva waro pamwe chete, zvakaita chinhu chimwe. Zvino tarisai kuti njiva yakatungamirira sei gwayana, mwanakomana wamwari, aive akapfava kwazvo, achiziva kuti aive ari kuenda kunourayiwa. Aive akapfava kwazvo kugara asingaedzi kuzviita pachake, asingaedzi kuve akazvikwanira. Akati, handiite chinhu kusvikira Baba vandiratidza kutanga, uye Baba vanogara mandiri. Zvino chimwe chinhu chiri gwayana, gwayana rinobvuma kusiya kodzero dzaro. Zvino Mwari vanoda kuti tive makwayana, asi pane nguva dzakawanda kwazvo dzatisingadi kusiya kodzero dzedu, kurasikirwa nekodzero dzedu, zvokuti vazhinji venyu vanoti, zvinoka ndine kodzero hama Branham. Ichokwadi, asi wagadzirira kurasikirwa nekodzero dzako here? Wakagadzirira here kupa kodzero dzako kuti Mwari vakutungamirire? Ndiro dambudziko nemakereke edu nhasi pane vazhinji vacho, kuti kupfava kwegwayana ramwari, tinofanira kuva makwayana. Tava zvimwe zvinhu zvose kusara kwekuva makwayana, uye ndicho chikonzero patinongoita maonero iwayo. Njiva yemweya mutsvene inobhururuka zvino yobva yaenda. Dai gwayana ramwari rakangotanga kuhonga semhumi, kana kuti rakaita chimwe chinhu chinopesana neizvo njiva yakapfava yaizotendera, njiva ingadai yakabhururuka, ingadai yakaenda nenguva isipi. Uye ndicho chikonzero nhasi tiri kunetseka. Chii chakakanganisika nekereke yePendekosti? Imhaka yekuti takatora hunhu hwakasiyana. Takatora hunhu hwekuti tinoda kodzero dzedu, tichaita zvatinoziva kuti ndizvo zvakanaka kuita. Zvino tinosindimara, tinobva tave nepamuromo, tinobva tashaya hanya, tinorega hasha dzichipinda, tinorega undini huchipinda. Gwayana, kana nguva yasvika, rine makushe aro pacharo, ikodzero dzaro. Rine makushe aro, asi vanotora gwayana uye voriisa pamatanda, vosunga tsoka dzaro. Harimbokavikavi, harimboite nharo. Unongoritorera kodzero dzaro kubva pariri chaipo, nokuti igwayana. Hapana chimwezve charinogona kuita, nokuti ndihwo hunhu hwaro. Asi imwe nguva imbovhiringa muKristu, unozoziva kuti igwayana here kana kuti imbudzi. Unozoona zvaari muvhiringe imwe nguva. Uye ndicho chikonzero nhasi macheche edu ari muchinhano chaari. Takazvidaidza kuti gwayana ramwari. Vakadzi nevarume pamwe chete vakatanga kuita zvose kusara kwekuva makwayana amwari. Unovatarisa vachidzika nemugwagwa vaine bvudzi pfupi, vakagerwa, bvudzi ravo rakamonwa monwa rose, uye makore mashoma apfuura, unodana iwe ivo waisagona kuva haya kuti vaite izvozvo. Zvino unoshaya kuziva kuti sei chechi iri muchinhano chairi. Imhaka yekuti vakatora hunhu hwemhumi kana mbudzi pachinzvimbo chekuchengeta unyoro hwakapfava. Zvino unoti ikodzero yangu hama Branham. Ndinoziva kuti ikodzero yako. Vageri vanogera bvudzi, uye chero bedzi mugeri achigera bvudzi, handina kodzero here? Ndizvozvo, ndiyo kodzero yako yemuAmerica. Asi unoda here kuisiya kuti uve gwayana? Unoda here kuzviisa pasi? Uye imi madzimai kasirikare maifamba muchidzika nemugwagwa, hazvina kana kukwana pakutaridzika nzira iyo vakadzi vanopfeka nhasi. Uye handisi kutaura nezvemapresbyterian nemamethodist, ndiri kutaura pamusoro penyu imi vakadzi veutsvene. Munodzika nemumugwagwa, uye zviri ndakanga ndine kamuchinji kwakadiki kakarembera pamberi pemota yangu. Zvino mumwe munhu ndokuti kwandiri akati, Billy, unoziva here kuti icho chiratidzo chechikatorike? Ndakati, makatorika akawana rini uridzi wemuchinjikwa? Bodo, hachisi chiratidzo chechinamato chechikatorike. Ichocho chiratidzo chechinamato chechikristo. Chinamato chechikatorike ndechemumwe musande mudiki akafa, chaMaria kana mumwe munhu akafa wavanonamata. Hatinamate vanhu vakafa. Hatinamate musande Sisiria nevasande vese vakasiyana. Ichocho chikatorike chinova chiyero chepamusoro chekunamata midzimu. Asi muchinjikwa unomiririra iye akafa akamukazve. Ini ndikati ndinouchengeta ipapo. Ndakatarisa mumigwagwa makore 25 akapfuura kana kuti 30 pandaive ndaposa navabofu, ndakavimbisa Mwari kuti kana vaizopodza maziso angu ndaizotarisa chinhu chakanaka. Ini ndikati kune kwese kwaunotarisa hakuna kana umwari. Vakadzi vasina kusimira zvakakwana, uye vakadzi vakashama vakarara mumayadhi nekwese kwese. Ndinotarisa pamuchinjikwa pane kutarisa. Zvino ndorangarira zvandakaitirwa naKristu, ndotendeudza musoro wangu kuchinhu chinova chadhiabhori. Hareruya! Uye ivavo vanhu usati avo mapresbyterian makatorike mapendekosti. Amen. Unoti ndine kodzero yekudaro hama Branham. Ndizvozvo, asi dai wanga uri gwayana wairasikirwa nekodzero dzako uye paunenge wozvibata saizvozvo mweya mutsvene zviva yakapfava inotiza pakarepo haizonyadziswi pamwe newe kwete 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 usambofa wakafunga kuti uchaita zvakadaro iye wochengeta mweya mutsvene haugone kuzviita bhaibheri rakataura kudaro unofanirwa kurasikirwa nedzako zvinoti vamwe vakadzi vose vari kuzviita uye newe murume imi zvinhu zvinonzwisa urombo zvidiki zvakaota zvinoita sevakadzi iwe unorega mudzimai wako achiita chinhu chakadaro zvinoratidza kuti wakagadzirwa nei ndicho chikonzero usina mweya mutsvene sezvaunotaura kuti unawo kana kuti waizove nechimwe chinhu chakakwana chiri pauri chinomuita kuti aite semudzimai kwaye chero bedza achigara newe zvakadaro ameni izvozvo zvinoita sezvechinyakare zvichicheka asi ndizvo zvinodiwa nechechi nhasi kushandidzwa kwechinyakare nemweya mutsvene uye nekuyanikwa nekuomeswa nekuainwa nemweya mutsvene chokwadi chinhano chakadi chapindwa nenyika mabudiro avanoita mumugwagwa uye vongoenderera kuti unoti name name paterevhizheni nechitatu manheru zvinoorega kuenda kuchechi kuti iwe handiti zvokuti hamuna mwana munyika anoziva zvese kuti David Crockett ndiani uye nhema idzodzo dzine tsvina achiti akauraya chitsere aine makore matatu unoziva kuti inhema asi unorega vana vako vachizadzwa musoro wavo neizvozvo uye hapana 1% ye 100 yakatomboziva chero chinhu nezvajesu kristu imhaka yokuti nyika ino yasvibiswa kwazvo nyika ino ine upenzi kwazvo uye iri kure kwazvo namwari yakaramba mweya mutsvene o unoti ndinoenda kuchechi uye ndinodanidzira unogona kuzviita asi kusvikira gwayana iroro ramwari rakapfava ragara mumwoyo mako uye rokuita kuti uchenese upenyu hwako uye woita semunhu akasiyana hazvikubatsiri zvachose kutevedzera chikristu unofanira kuva nawo amen ndakapinda mune imwe imba pano nguva shoma yapfuura kunoshanyira mumwe murume airwara uye mumwe mudzimai akanga akarara akagarapo zvino kamwe kaozold kadiki kekare kakapinda ngowani akagara padivi pemusoro wako ndokuti amai chikafu chaita here vakati mudiwa hatina kumbowana nguva vakati mangwanani ano yekugadzira chero chikafu chemasikati vakati ndiri kukugadzirira sangweji vakati pane maranjisi akafamba ndokubata ranjisi akaritarisa ndokuriruma ndokurikandira kumadziro nesimba raigona muto ukayerera uchidzika akati kana zvirizvo zvega zvamunazvo panzvimbo ino saka ini ndichabuda saizvozvo ndakafunga oo mwari anofanira kuva aiye wangu kwemaminetsi angaite mashanu vakomana ndaimubvisa ganda sezvaasatamboziva kuti rabviswa asi iwo vakarara ipapo vachimunzwira tsitsi nekumunyengerera chaanoda kunyatsorohwa kuya kwechinyakare kwakanyatsonaka kunosuura ganda ndizvo zvatinoda dzimwe dzimba dzechinyakare zvakare uye nevamwe vaparidzi vanomira seri kwepurupiti vachiparidza chokwadi uye vochiisa pachinofanirwa kuiswa amen ichokwadi ini zvangu mary mudiki anogiya netsoka dzake diki zvinosimudza mino diki yamudenga uye omonyera miromo midiki iyoyo ine ruvara rweruva nezvinhu zvemax factor mudenga uye osimudza musoro wake mudenga ofamba achibuda mumba zvinonyadzisa kwazvo vana vava kusateerera kwazvo bhaibheri rakati vaizodaro magwaro akati vaizodaro maitiro avaizoita zvavaizoita uye nezvinhu zviri kuitika munyika nhasi imhaka yokuti vakachemedza mweya mutsvene makore mashoma akapfuura ndiri kuenda zvino mumazuva mashoma kunopemberera kudonha kwekutanga kwemweya mutsvene muamerica makore 50 akapfuura gore rino pamusangano wekare muazusa street musangano wepentecost mulos angeles uko kwavakava nako kudonha kwokutanga kwemweya mutsvene vanhu pavakaungana kristu paakadzika pakati pevanhu ivavo vakanga vakangopfava vachingova nerugare vairarama upenyu hweumwari vairarama upenyu hwekuzvipira vakanga vachitoda kuzvipira vakanga vachida kutungamirwa nemweya mutsvene vaive vasina basa nezvaitaurwa nevanhu vaive vechinyakare kunyange vakati vaipenga kana kuti kudii nezvazvo vakanga vachida kutungamirwa nemweya mutsvene asi nhasi ini zvangu nepoda nebhokisi rekupendapenda uye akapfeka chikabudura uye ari kunze mumugwagwa handiti zvinonyadzisa uye vachizvidaidza nemweya mutsvene unoti asi ndakataura nendimi hongu uye dhiabhori anodarowo zvakare ndakadanidzira uye dhiabhori anodarowo zvakare dhiabhori anogona kutevedzera zvese izvo mwari vanazvo kunze kwerudo zvino hakwanise kutevedzera rudo hongu zvino chinhu chekutanga munoziva pamakatanga kuita zvinhu izvozvo makaderedza chiyero mukatanga kurerutsa zvino chechi ndokutanga kuita tumapenzi tumapoka tudiki pakati pavo zvino uyo akati munoziva mufundisi angori zvakati nezvakati kana mudhikoni ari zvakati nezvakati uye chinhu chekutanga munoziva wakateerera kune izvozvo uye ndicho chikonzero takava nedambudziko rakawanda kwazvo nemhaka yekuti wakatanga kuteerera kuna dhiabhori uye wawana kuhonga pachi nzvimbo chekuteerera kunjiva yakapfava mweya mutsvene njiva yamwari nokutungamirira nekukupanga nzira inokuda nekukuropafadza kekutanga paunoita tuhasha tudiki tuya njiva inobva yabhururuka pakarepo ndizvozvo haikwanisi kumira pakadaro unhu hwayo hwakasiyana haikwanisi kumira pane zvinhu izvozvo zvachose uye paunotaura nezvemuvakidzani wako haikwanisi kumira pakadaro haitombokwanisi kugara nezvakadaro inongobhururuka zvayo yobva yaenda haikwanisi kumira pane izvozvo zvachose njiva yakapfava njiva ine unyoro uye njiva uye haigoni kumira pane chii zvacho kunze kwokunge chiine mhando yeunhu humwe chete zvino mwari vanogona kukuita unhu hwakasiyana murume kana mudzimai vanogona kukupa unhu hwakasiyana zvino unoti zvino kaama Branham chii chatingaita pamusoro pazvo ingova gwayana zvakare imhuka mbiri chete dzichafambidzana pamwe chete injiva negwayana njiva haiuye kune chimwe chinhu kunze kwegwayana zvino kana ukava mbudzi zvino tora mweya wembudzi wekare iwoyo ubve pauri ndizvozvo kana ukava chimwewo chinhu chibvise pauri kana ukatanga kuva murevi womakuhwa pane imwe nguva ndakaparidza nesimba randaigona naro kuparidza mune rimwe guta zvino kwakanga kune zviuru zvevanhu ikoko ndakadanira vanhu kuuya kuaritari ndakafunga kuti ndakanga ndabata chose chaive nechekuita nechivi ndakabata chose chandaigona kufunga nezvacho manheru iwayo mushure meshumiro mumwe mudzimai mudiki akatsvinda chaizvo akasvikapo akati manje kahama Branham zvechokwadi ndinofara kuti hamuna kumbondibata manheru ano ndakafunga anofanira kunge ari mukristu chaiye akati hamuna kumbondibata manheru ano ndakati zvino zviro kwazvo ndinofanira kunzwa izvozvo amai munofanira kunge muri pedyo neumambo hwamwari ndokufamba nezvidodo machienda vamwe amai vechikuru vaive vakamirapo ndakati nhai munoziva mukadzi uyo here hongu ndakati anofanira kunge ari mukristu chaiye vakati chinhu chimwe chete chamatadza kurova manheru ano hama Branham anga ari makuhwa ndiye mukuru wemakuhwa munyika hezvo kaizvo ndizvozvo munoona asi kana wasvika pane chimwe chezvinhu izvozvo zvisinei kuti muparidzi achirova papurupiti here kana kuti kwete paunoona zvinhu zvenyama izvozvo zvenyika chero bedzi uchidyidzana nazvo uri kure namwari uye mweya mutsvene uchagarira kure ndicho chikonzero misangano ichisiri sezvayaisimbova ndicho chikonzero kutendeuka kwechokwadi kuri kushayikwa mangwanani ano mutabhanakeri ndicho chikonzero misangano mikuru yematende isiri kwese munyika imhaka yokuti takachemedza njiva yakapfava yamwari ndizvozvo haizogara nesu chero bedzi isu tisina hanya chero bedzi tiri kunyeya tinoda nzira dzedu zvino ndinoda kuti mucherechedze gwayana rakanga riri gwayana rakanyarara bhaibheri rakati haana kuzarura muromo wake samakwai pamberi pevavaiuri akanga anyerere haana kuzarura muromo wake akanga asiri muchinda anoda kodzero dzake kwete shangamiri aitoda kurasikirwa nekodzero yake akanga ari gwayana rinyerere asi nhasi ini zvangu tinoda sei misiyano yedu ini zvangu ndinokuudzai ingorega imwe munhu ataure chimwe chinhu kwandiri ndinoendako kunomutora vakomana ndinomubvarura bvarura ndichaudza munyengeri uya wekare kana ndamuona imi chingomirai chete kusvikira ndamuona
mwari ngavarumbidzwe hareruya njiva inongobhururuka yobva yaenda ndizvozvo mweya mutsvene hauchisiri newe zvachose chero bedzi uri kunzwa saizvozvo ungozvinyora pasi mubhuku rako haufi wakazviita mweya mutsvene haungogari pane mhando yemweya wakadaro unofanira kunge uri mweya wegwayana mweya wakapfava kana kuti hautongogari nawo ndizvo zvoga zviripo kwazviri kana usiri wakapfava munyoro uchitungamirwa nemweya mutsvene zvino kana chimwe chinhu chikasimuka hautombozvicherechedzi unongoenderera mberi maona uye panguva iyo yaunotsauka unoziva ndiyo chaiyo pawakatsauka munoziva chivi chekutanga chakatanga nemunhu achingotsauka kwechinguvana maizviziva here bhaibheri rakataura kudaro evha akangotsauka kwechinguvana kuti anzwe kuti satani aizotii uye akamupendera mufananidzo wakanaka kwazvo kusvikira akatofunga kuti chaiva chokwadi zvino akamuteerera zvino chinhu choga icho dhiabhori anoda kuti uite kungotsauka kwekanguvana anogona kupenda mufananidzo wacho oti zvino honaka munoziva hama munoziva hanzvadzi dai vaive mhando yevanhu vacho chaivo havaimboita izvi kana vakangoita izvi pano chaipo munoziva anogona kuchiita kuti chive chamazviro kwazvo chaizvo kwauri kusvikira chava chokwadi chaicho ndizvozvo asi rangarirai ndidhiabhori handina basa kuti vakaderera sei kuti vakanyura muzvivi zvakadii ibasa rako kuvambundikira neruoko zvino wovasimudza nerudo rwamwari waivepo wakasimudzwa nenjiva yamwari kubva mumatope ibasa rako shamwari yangu nyika ino iri kudokwairira rudo rushoma zvarwo irwo ndinoda kuti mucherechedze muka iyi zvakare muka diki iyi rakanga riri gwayana rakanyarara nokuti harina paakatukwa haana kudzosera
haana kutuka nekuenderera nekukakavara nekupopota nekuenderera haana kuzviita kana mumwe munhu paakatukwa haana kudzorera nokutuka haana kuzarura muromo wake asi ingorega mumwe munhu aite chimwe chinhu kwauri kana ini ini zvangu tinoputika sedzetse riri kudya mabara makuru emuchifefe tofuta sesekwe rekare ndinokuudzaiko zvino akanditsika zvigunwe zvangu saizvozvo zvakare handifi ndakadzokera kucheche yekare iyoyo zvakare kwete changamire mwari ngavarumbidzwe hareruya manazarini achandigamuchira vepilgrim holiness vachanditora hareruya handichafanira kuti ndizviite zvakare zvakanaka njiva inobva yabhururuka unozivei kana munyengeri uye wekare akaenda kuchechi iyoyo handifi ndakaenda zvakare mwari varumbidzwe handifi ndakazviita kana chinhu ichocho chakubata mumiiya yekare inohonga njiva inobhururuka ndizvozvo ipapo mweya mutsvene unenge waenda zvino unozoshaya kuti chii chakakanganisika newe unozoshaya kuti chii chakakanganisika nechechi unozoshaya kuti chii chakakanganisika newe sei usina kukunda sekwawaisimbova nako washandura unhu hwako wava mbudzi pachinzvimbo chegwayana wava chimwe chinhu chisiri gwayana unofanira kuwana iwo mweya munyoro chaiwo regai mweya mutsvene unditungamirire chero hako mwari ndinoda mutadzi wose zvisinei nokuti vari kupi mhando iyoye nzvimbo ikapinda mumwoyo wemunhu ipapo uchaona chimwe chinhu chichiitika mweya wako unoti asika hama bhranamu pane mushonga here wazvo hongu ingova gwayana ndizvo zvoga unoti zvakanaka hama bhranamu ndakasangana nemumwe mudzimai wechidiki mumwe usiku zasi kushifkoti bhili neni takaenda kune imwe nzvimbo kunotenga sangweji mushure mekunge shumiro yapera mumwe mudzimai wechidiki akanaka akapindamo zvichida musikana wechidiki kana zvimwe ane makore 20 kana mamwewo akadaro akapfeka zvakanaka akagara pasi ndakamucherechedza kuti airamba achitarisa kudivi rino ndakangoramba ndichidya hangu maminitsi mashoma mudzimai uyu akabva apinda akati makadii henyu ndakataura naye uye ndinoziva kuti mudzimai uyu aiva hanzvadzi davis zasiuko zvino iye nemumwe mudzimai wekulife tabernacle ndaiva ziva zvakanyanya akauya ndokutaura neni ndokupfuurira hake zvino mudzimai uya wechidiki kune rimwe divi akati hama bhranamu yanga iri mharidzo yakanaka manheru ano ndikati makadii hanzvadzi ndikati mazviita henyu zvikuru ini ndikati muri nhengo yelife tabernacle here akati ndiri akati munoziva hama bhranamu ndingadai ndaimba mukwaya asi vanorambidza zasi ikoko akati ndakava nemakore akawanda kwazvo ekudzidziswa kuimba nezvose akati ndaimba ndoga uye ndaimba zvimwe zvinhu akati asi ini handina kukwanisa kuimba nokuti vanorambidza kuti hapana mukadzi akazora pendi anogona kuimba mukwaya ndikati zvinoka mwari ngavarumbidzwe nokuda kwelife tabernacle akati asika ndinokuudzai hama bhranamu akati ndiri mukristu ndikati zvino hanzvadzi endai kumba munogeza kumeso kwenyu kana chero zvamunoita ndikati munoreva here kundiudza kuti mungatendera chinhu chidiki sekuzora zvinhu zvishoma izvozvo kumeso kwenyu uye ndinogona kukuratidzai kuti izvozvo zvakabva kuna dhiabhori ndinogona kukuratidzai kuti hapana chinhu mu vakazvivamba vaive mahedheni uye chero bedzi muchizvizora chiratidzo chehuedheni zvino ndichangodzoka kubva kuafrica uye ndakanga ndiri mumasango emahotentoti ndokuona chaikoko mhete uko kunouya zvinhu zvese izvozvo uye nezvese izvi zvishongo zvakawanda zvakaiswa mumitsipa yako nenzeve nezvose ndiko kwazvinobva mahedheni zvino bhaibheri haridi kuti mukristu ave muhedheni uye iwe haudi handisi kuti uri muhedheni nokuti unozviita asi uri kuzviita kuti utaridzike semumwe imhaka yekuti mufundisi wako haana kukuudza chokwadi bhaibheri rakataura kudaro uye zvino unoti hama bhranamu ndinofunga kuti ndikava nebvudzi pfupi rinondiita kuti nditonhorerwe nezvimwe zvakadaro ndizvozvo asi kana uine bvudzi refu unotowedzera kutonhorerwa rinokubvisa kwese pamutsipa wako rokuputira rozviringanisa saka munoziva here zvakataurwa nebhaibheri kuti murume ane kodzero yekusiya mudzimai wake uye womuramba kana akagera bvudzi rake kana akagera bvudzi rake zvinoratidza kuti ari kurarama zvisina kutendeka kwaari bhaibheri rakataura kudaro vakorinde wokutanga 12 tsvagai muone kana zvisizvo uyo ano mukadzi anogera bvudzi rake anozvidza musoro wake uri murume wake uye kana achizvidza anofanira kurambwa uye osiyiwa ndizvozvo asi munoona mufundisi haambokuudzai zvinhu izvozvo zvino ndicho chikonzero muchiita nenzira yamunoita uye murume bhaibheri rakati pano nguva pfupi yakapfuura pane mumwe munhu akanyora ndokuti hama bhranamu iwo mabhurauzi aya anowanikwa nemadzimai akati handiti zvakango hauchatongokwanisa zvachose kuwana mabhurauzi uye zvingava zvakanaka kuti isu madzimai echikristu tipfeke aya madhakuroni naironi kana chero hacho zvachakaita ndakati hona kahanzvadzi pane chinhu chimwe chete pazviri hechino chinhu chimwe chete chechokwadi unogona kuita izvi kana usingakwanise kutenga rimwe vanotengesa michina yekusona unogona kusona rimwe ndikati ndizvozvo kuita kuti zvingoratidzika sekunge ndinotenda munoziva zviri mumwoyo mako ndizvo zvinozviratidza maitiro aunoita nemazvibatiro aunoita zvinoratidzwa zviri mauri Ndicho chikonzero kuti zvese izvi pano zvekuongerana nekukakavara nekunyeya uye nekunyeyawo nekungoenderera pachechi ndizvo zvinoputsa chechi. Zvinoratidza kuti diabhori akapinda mamuri uye zvinoratidza kuti mweya mutsvene wakakusiyai. Zvino ndinoziva kuti izvi zviri kunyatso kukwesha vamwe venyu, asi zvinofanira kuzviita. Zvinofanira kudaro, ndizvo zvazvinotaurirwa, kwete kuva ndakachenjera, kwete kukunakidzai, asi kuti ndikuudzei pane dambudziko, nekuti rimwe zuva ndichafanira kuti ndimire ndichikupindurirai, uye chikonzero chaicho uchiita maitiro aunoita nemazvibatiro aunoita zvinoratidza zvauri. Kana uchingova nehasha dzekare dzinoita kuti ukurumidze kushatirwa nenguva isipi, wobva wabudapo zvinoenderera kana kutsoropodza kana zvinyadzi nezvimwe zvinhu zvakadaro, zvinoratidza kwazviri kubva. Zvino pane chinhu chimwe chete chekuita, bvisa chinhu ichocho kubva imomo. Zvino njiva inodzoka kumwoyo wako. Njiva payakabuda muareka yakaregedzerwa kunze, asi yakadzoka ndokugogodza pamusuo weareka iyoyo kusvikira Noa azoipinza mukati. Mweya mutsvene uri pano, mweya mutsvene uri kuda kupinda. Ndicho chikonzero nhasi kuti mweya mutsvene usina kubva pauri zvachose wakangogara zvawo kunze ukoo pamapazi emiti pane imwe nzvimbo, wakagadzira kuzvibhururutsa uchidzoka uye kuzopinda mauri. Zvinokupa rudo norugare nomufaro sezvawaisimbova nazvo. Chokwadi ndiwo, wakagadzirira kuzviita, unoda kuzviita, uri kushuvira kuzviita, asi haubvumiri kuti uzviite. Zvino handisi kutaura nemi vaenzi, handizivi izvo mufundisi wenyu, ndiri kutaura kuBranham Tabernacle. Handisi kutaura kwamuri vanhu vanobva kune mamwe machechi, ndiri kutaura kuBranham Tabernacle. Ndiro dambudziko riri pano. Ndizvo zvinoita kuti njiva itize, ingorega mumwe munhu wongotanga chimwe chinhu chidiki pachechi. Zvino chinhu chekutanga, ndizvo here, akadaro. Hamurevi kudaro, pakare ipapo mweya mutsvene unobva waenda, unobhururuka uchienda. Haugoni kuda mhando yemweya wakadaro, chero bedzi hunhu hwegwayana ihwohwo hukakusiya. Zvino mweya mutsvene unoenda, ndizvozvo. Zvino ndiro dambudziko nhasi, ndicho chikonzero vanhu vari muchinhano chavari. Imhaka yekuti vanorega mweya usiriwo uchipinda mumwoyo yavo, muupenyu hwavo. Zvino ndicho chikonzero tine. Bhaibheri rakati, ndicho chikonzero kune vazhinji kwazvo vanorwara nevanotambudzwa pakati pedu. Nemhaka yezvinhu zvakadaro, tinofanira kuva vakapfava, tinofanira kuva nerunyararo, tinofanira kuva gwayana kuitira kuti njiva igone kugara nesu. Zvinorangarirai, njiva inouya, akati, hama Branham, musandiudze kuti handina kumbogamuchira mweya mutsvene. Hareruya, zasi usiku ikoko umwe usiku, pawakapinda, ndaingogona kufamba, chokwadi, wakanga uri iwo. Ndakanzwa zvakanaka kwazvo, ndakanzwa sokunge ndaigona kutora shiri kuku yose kubva mumuti ndoimbundira nokuida. Muvengi wangu akaipisisa, akambondiitira chero chii zvacho. Ndakanzwa sendaigona kuvaisa ruoko rwangu pavari ndichivambundira. Hama Branham, ndakanzwa zvakanaka kwazvo. Chokwadi, wakanga uri mweya mutsvene. Asi munoona, chikonzero wakatadza kugara, wakanga uri gwayana ipapo. Asi pawakazova mhumhi, wakatozoti utize. Hapana chakaipa nenjiva ndiwe, uye ne wakarega mweya iwoyo uchiuya kwauri. Ndakaubvumira here, hama Branham, hongu pawakaenda kunoteerera makuhwa aye, pawakateerera kune madziya, pawakatanga kuti zvinoka ndine kodzero yekudaro. Iwe hauna kana kodzero zvayo. Wakatengwa nemutengo uyo waiva mutengo weropa rinokosha remwanakomana wamwari. Hauna kodzero dziri pamutemo. Hareruya! Kodzero dzauinadzo chete ndedzekuti uya kuchitubu chizere neropa rakabva mutsinga yaImanuero. Apo vatadzi vakanyudzwa pasi pemafashamo, vanorasikirwa nemakwapa avo emhosva. Hongu changamire, ndiyo kodzero yega yauinayo, inova kuzvipira pane kuda kwako pachako kuna Mwari. Zvino Mwari wobva vatungamirira kubva ipapo zvichienda mberi. Ndizvo zvinokonzeresa misangano, ndizvo zvinokonzeresa zvinhu zvakawanda zvisinganzwisisiki. Mweya mutsvene unoenda kune imwe nzvimbo. Mweya mutsvene woti, izvi hazvina kunaka, misa musangano, enda uko. Ndinoumisa zvakare, hama, ndoenda mberi. Ndizvozvo, nokuti unofanira kutungamirwa nemweya wamwari, uye nzira chete yekutungamirwa nemweya wamwari kugara wakapfava, kwete kuziva zvakawandisa. Unofunga, ndinoziva zvakawanda. Hongu, unovhiringidza pfungwa dzako kusvika pekuti hadzichagona kuzvifungira pachadzo. Unoziva mabhuku ose nemhinduro dzose, nechigiriki chose nechihebheru chose, uye usina nzvimbo yekuti njiva imhare. Ndizvozvo, asi unoziva zvose. Zvino njiva haigone kutungamira nokuti unoziva zvakawandisa. Gwayana harizviiti rinoziva chinhu, rinofanira kuva nemumwe munhu anoritungamirira. Kubwinya! Ndizvozvo. Hapana chandinoziva. Amen. Chinhu choga chandinoziva ndechokuti Kristu Jesu akafa kuti andiponese. Zasi muCalifornia makanga muine muchinda aiuya, aive nechinyorwa pamberi pake chakanzi, ndiri benzi raKristu. Zvino kumusana kwakanzi, uri benzi rani? Ndizvozvo. iva benzi kunyika kuti utungamirwe nemweya mutsvene nokuti vanakomana nevanasikana vamwari vanotungamirwa nemweya mutsvene varoma 8:1 inoti naizvozvo zvino hakuchina kupiwa mhosva kune avo vari muna kristu jesu vasingafambi munyama asi mumweya vasingafambi semhumi asi njiva amen ndokwaisimboimba rwiyo zadzai nzira yangu zuva nezuva nerudo apo ndinofamba nenjiva yekudenga regai ndiende nguva yose nerwiyo nekunyemwerera zadzai nzira yangu zuva nezuva nerudo richange riri zuva rerunyararo rwakadini kubranham tabhanakeri kana chero chechi zvayo kana chero hake munhu apo pavacharasikirwa nekodzero dzavo kuti vave gwayana mubvunzo ndeupi hama branham dzoka kuvagwayana dzoka kuva wakapfava dzoka pakusava uine chaunoziva dzoka pakungozviisa pasi pakristu usaedza kuziva chinhu ingofamba zvinyoronyoro chinyararire zvakaninipa zvakapfava zvino njiva ichakutungamirira asi pese paunoona paunotanga kuteerera makuhwa iwayo pese paunotanga kuita hasha idzodzo pose paunotanga kufunga kuti une kodzero yekuita izvi nokuita izvo njiva inongobhururuka zvayo yobva yaenda zvino hauzovi nayo zvachose zvino haisi kure newe mangwanani ano chechi yakagara kunze ikoko chaiko pabazi rerugare yakamirira kuti unhu hwako hushandurwe amen chaunoda nhasi kupira kodzero dzako dzese kurega mwari vakuradzike pasi nokuveura kodzero dzako dzose kubva pauri amen ungafungidzira here kuti gwayana diki rekare makushe ose akarembera pamusoro paro ikodzero dzaro hongu richitsva uye ipapo robva rangorara patafura yekuveurira vanoziva zvakanyatsorinakira vobvisa kodzero dzaro dzose kubva pariri vodziveura dzose rinotonhorerwa nekurerukirwa pakumhanya ini zvangu rinofara uye rinosvetuka-svetuka uye rova nenguva yakanaka hongu changamiriro kana ukarasikirwa nekodzero dzako ndizvo zvaunowana asi unofanira kurasikirwa nekodzero dzako uye worega shoko ramwari riveure nyika yose kubva pauri robvisa maitiro ose enyika wobva wava chisikwa chitsva muna kristu kuno imwe nguva shoma yakapfuura uko muafrica ndaitaura nemumwe mutsveni wekare akati hama branham ndinoziva kuti munotenda mune zvemweya ndikati zviro kwazvo hama yangu akati makore apfuura ndaifunga kuti ndaive mumwe munhu akati ndaifunga kuti ndaiva mukristu chaiye zvino akati zvino kumusoro uko muchechi medu ndaifanira kuti ndikwire chikomo apo ndakamisa mota yangu diki uye akati ndaifanira kukwira chikomo zvinenge mayadhi 300 kana 400 uye ndichienda mune makwenzi nezvimwe ndichikwidza uye akati taiita musangano wemunamato kumusoro ikoko uye akati ndaifunga kuti ndaiva mukristu chaiye akati ndaiziva bhaibheri rose ndakanzvera chihebheru chose ndakanzvera mataurirwo ose emazwi acho uye akati chero ani aifamba achiuya kwandiri ndaigona kutaura navo saizvozvo nezvebhaibheri ndaiziva zvandaitaura nezvazvo akati humwe usiku ndaikwidza kuenda kuchechi muchechi medu makanga maita kunetsana kukuru akati kwakanga kune mapoka maduku aipesana munoziva kuti anosimuka sei ndikati hongu changamiri akati ndiri munzira yangu kukwidza chikomo ndaifamba zvino pakarepo ndakabva ndaziva kuti pane mumwe munhu ainditeverera uye akati ndakafunga kuti ndichangomirira zvishoma uyo chero waangava kuti andibate uye ndaizotaura navo kuchinguva chiduku tichikwidza zvedu nomugwagwa munoziva chinoita sechinhu chakanaka iwe ingomira zvishoma uye oti pandakafamba ndichikwira chikomo akati ndakakwira mumwe murume akakwira chikomo ndokuti aive nemukwende kumusana wake waive wakakura kwazvo kudarika murume wacho uye akati aingofemereka nekutora mafemo achingoita nhano diki diki achiedza kukwira ini ndikati shamwari ndingakubatsira here kutakura mutoro uyu kukwira chikomo akati kwete ndinofanira kuutakura akati ndakatarisa maoko ake akati ndakabva ndaziva kuti chaiva chiratidzo akanga aine mavanga muruoko rwake akati ndakawira pasi ndikati ishe makatakura here zvivi zvenyika musaga iroro vakati kwete ndakangotakura zvako ndiri kungokwidza chikomo kungoitira kuti ugone kusvika kumusoro ndizvo zvazviri kana tikangotarisa tarisa tinozoona kuti akatakura zvedu hazviiti kuti unzwe kuve mudiki here mwoyo wedu wakaipa une utsinye nekuda kwokungoti tinogona kuzviita pano imwe nguva yapfuura ndaivhima sezvamunoziva ndinofarira kuvhima zvino munyika iyoyo maiva nomumwe murume aiva neutsinye aiva muchinda ane utsinye uye aigara achindiseka nekuti ini ndaisapfuura mhembwe hadzi netsvana ndakati utsinye ndakati wadiwava muvhima anoita nemazvo akanaka uye wopfuura mhembwe hono dzekare nezvinhu zvakura uye zvava pedyo nekufa mwari vakazvipa kwatiri rega vana amai vadiki ivavo nezvimwe akati haa muri gwara muparidzi akaramba achindiudza kudaro. Ndakati zvinotarisa, dai ndaiva nenzara uye ndichidaimwere tsvana idzi, ndinotenda kuti Mwari vaizondirega ndichiiwana. Asi kungoipfuura kuratidza kungwara, zvinoka aizadza ngoro. Zvino akaenda ndokundozvigadzira kumwe kudana, imwe mhando yepembe, uye aikwanisa kuridza pembe iyi, uye yonzwika chaizvo setsvana diki iri kuchema. Rimwe zuva taive tiri mumatondo pamwe chete, ndakamunyadzisa ndikati ndaizozvinyarira. Aiuraya tsvana sere kana gumi panguva imwe chete kana achikwanisa, oita auye nezvose kungoratidza kuya akangwara. Pamwe ocheka makumbo ekumashure osiya zvimwe zvayo zvose zvakarara ipapo. Ndakati haufane kudaro. Akati imi vaparidzi muri mbwende. Rimwe zuva akamira uko mumatondo, akanga atora pembe iyi achibva airidza. Zvino yainzwika sekatsvana kadiki kaichema. Achingodaro bedzi, mhembwe hadzi yakanaka yakabudisa musoro wayo kunze ichibva yafamba ichibuda. Waigona kuona maziso ayo mahombe ebrown akatarisa. Yakavhunduka, yaitarisa kwese kwese. Muvhimi akasimuka ndokusimudza pfuti yake kuti apfure mhembwe hadzi. Zvino mhembwe yakaona muvhimi. Asi munoziva chii? Kuchema ikoko kwetsvana iyoyo haina kucherechedza pfuti iyoyo. Yakanga ichitsvaga mwana iyeye, akanga ari mudambudziko. Munoziva kutaridzwa kweumai chaihwo uye rudo rwaamai, zvokuti yaitarisana nepfuti iyoyo muchiso. Murufu yakarutarisa mumuromo wepfuti iyoyo. Munoziva chii? Kuratidzwa ikoko kwaive kukuru kwazvo, kwakamubata. Akakandira pfuti yake pasi, akamhanya achidzoka ndokundibata paruoko akati, Bili, ndinamatirewo, ndaneta nazvo. Paakaona kuratidzwa ikoko kweumhare hwaamai, kana nyika ichiona kuratidzwa kwerudo rwaMwari neumhari mumwoyo yedu yemunhu, zvichave mutsauko wakadii. Kana tikatendera njiva yaMwari iuye pamwoyo yedu yotipfavisa, yotiita vanyoro. Imomo muchimba chezvimakwenzi seri ikoko, ini ndakamira ipapo ndichinamatira mukomana uyu wekare. Ndakamutungamirira kuna Ishe Jesu. Kubva ipapo akanga ava muvhimi akanaka anoita nemazvo. Chokwadi, aifunga kuti aiva nekodzero, aizoita zvaaida. Idzo dziri panzvimbo yangu, dzinodya Alfa Alfa yangu zvasuko kana dzichida. Ndakati ndizvozvo, asi hutsinye kuita izvozvo, unofanira kurasikirwa nekodzero dzako. Mwari, ivaiwo netsitsi kuti tidaro. Pano imwe nguva yapfuura mune anenge makore zana akapfuura, kwaiva nemukristu mukuru aigara kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweUnited States. Zita rake ainzi Daniel Curry. Murume aishamisa, murume aive neumwari, murume mutsvene, mukristu chaiye, murume aifungwa kwazvo nemunhu wese, munhu akaisvonaka. Uye nyaya yacho inoti akafa kana kuti akaita sekubatwa muchiratidzo. Zvino akati achikwira kuenda kudenga ndizvo paakafa. Zvino wakati asvika pamusuo wemaparera, mutariri akasvika pamukova akati, ndiwe ani? Akati, ndini muvhangeri Daniel Curry. Ndakaunza zviuru zvemweya kuna Kristo, uye ndinoda kupinda mangwanani ano. Rwendo rweupenyu hwangu rwapera panyika, handina kwekuenda zvino. Ndiko kuuya kwaruchaita kwauri rumwe rungwanani, mutadzi. Ndiko kuuya kwaruri kuzoita kwauri iwe wakadzokera shure. Ndiko kuuya kwaruri kuzoita kwamuri imi makachemedza mweya mutsvene kubva kwamuri, usisiri munyoro uye wakapfava zvakare. Hauna kumbochema kwamakore, hauna kumbonyara, handizivi kuti zvarini. Kudzikama kwese kwakabva pauri. Chokwadi, asi ruchauya pamusuo wako rimwe ramangwanani ano, uye apo mweya mutsvene wakapfava unouya wogogodza. Ko wadi wangoubvumira kupinda? Saka Daniel Curry paakauya ipapo pamusuo vakapinda, vakati, tichaona kana uine zita rako pano. Vakatarisa kwese kwese vakashaya chero zita. Akati, kwete, hapana Daniel Curry pano. Akati chokwadi, akati ndiri muvhangeri. Akati ndakaunza mweya kuna Kristo. Akati ndakaedza kuita chinhu chaive chakanaka. Mutariri akati, changamire, ndine urombo kukuudzai kuti hapana Daniel Curry pano. Akati ndichakuudzai zvamungagona kuita. Akati hatina mvumo pano kuti titonge nyaya yenyu. Akati asi mungada kukwidza nyaya yenyu here? Munogona kuikwidza kuchigaro chichena chekutonga kana muchida. Asi akati hatikunzwirei tsitsi pano zvachose, nokuti hamupo pano. Hapana tsitsi kwamuri. Akati mungada kukwidza nyaya yenyu kumusoro here? Akati changamire, chii chimwezve chandingaite kunze kwokutongokwidza nyaya yangu kumusoro? Akati zvakanaka, zvino munogona kuenda kuchigaro chichena chekutonga monosvitsa nyaya yenyu ikoko. Daniel Curry akati kuti akazvinzwa achipfuura nemuchadenga kweinenge awa. Akati akasvika pane imwe nzvimbo, kwakatanga kuwedzera kupenya, kuchiwedzera kupenya, kuchiwedzera kupenya, kuchiwedzera kupenya. Akati kuramba achienda kwaaiita ndiko kuwedzera kupenya kwakwaiita. Kwakanga kuri kupenya zvakapetwa kazana, zvakapetwa zvuru kupfuura zuva parakambopenya. Uye akati aidedera. Achidedera ndokuti paakapinda pakati pechiedza ichocho, akanzwa inzwi richiti, wakanga wakakwana here panyika? Richingobuda kubva muchiedza. Akati kwete, ndakanga ndisina kukwana. Akatanga kudedera. Rikati, wakagara wakatendeseka kune munhu wese here? Akati kwete. Akati zvinhu zvishoma zvakauya mumusoro mangu izvo zvandakanga ndisina kunyatsotendeseka nezvazvo. Akati kwete, ndinodayira kuti ndakanga ndisina kutendeseka. Rikati, wakataura chokwadi here pose zvapo muupenyu hwako? Akati kwete, ndinorangarira zvimwe zvinhu zvandakambotaura izvo zvaiva chokwadi zvize, izvo zvaisava chokwadi zvizere. Ine handina kumbobvira ndakataura chokwadi chaizvo. Ndokuti zvinoka, wakambotora here chero chinhu chaive chisiri chako? Chero chinhu, mari, chimwe chinhu chaive chisiri chako? Akati aifunga panyika kuti akanga akanaka kwazvo, asi akapomerwa mhosva. Akati kwete. Kwete, ndakatora zvinhu zvaive zvisiri zvangu. Vakati, saka wanga usina kukwana? Akati, kwete, ndakanga ndisina kukwana. Akati, aitarisira chero miniti kuputika kuchibva muchiedza chikuru ichocho, paive pakazororera njiva. Une mhosva. Akati, pakare ipapo, akanzwa izwi shure kwake. Raitapira kudarika chero inzwi raamai raakambonzwa. Akati akacheuka kuti atarise. Uye chiso chinonyanyisa kutapira chaatamboona chinotapira kupfuura chiso chachero amai zvavo chaive chakamira pamberi pake. Zvino ndokuti akati, baba, Daniel kare akandimiririra pasi panyika. Ichokwadi akanga asina kukwana, asi akandimiririra. Akandimiririra panyika, zvino ndichamumiririrawo kudenga. Tora izvivi zvake zvose muzviise pandiri. Ndiani achakumiririra zuva iroro, hama, kana ukamuchemedza kubva pauri nhasi? Handichagoni kuramba ndichiparidza. Ngatingokotamisei misoro yedu. Mwari vanodikanwa, gwayana rinodikanwa riri kufa, rakanyorova, rakaninipa, rakazvideredza. Shiri dzaiva nematendere uye makava aiva nebako, asi makanga musina nzvimbo. Asi zvakadaro muri Ishe chaivo vekubwinya. Pamakaberekwa vakanga vasina kana nenhumbi dzekukupfekedzai. Oh, Mwari, zvipfeko zvangu zvinondibatsireiko? Komota dzangu dzinondibatsirei? Musha wakanaka unondibatsirei? Zvichabatsirei nezuva iroro? Vakanga musina shamwari. Hapana aishamwaridzana nemi. Hapana aiita saida kukupai rubatsiro. Makati zuva iroro muchazoti, ndaive nenzara, hamuna kundipa zvokudya. Ndakanga ndisina kusimira, hamuna kundipfekedza. Zvose zvatinazvo zvichabatsireko pazuva iroro, Ishe? Regai timirire imi kuitira kuti kana nguva iyoyo yasvika, uye tozofamba tichipinda muupo hwake samasimba ari kwese ari. Oh, Mwari, patinonzwa njiva iya ine mapapiro ayo igere kumashure uko muchiedza chikuru chiya, ichapenya nemuzendana kuenda rose apo munogara muchiedza. Pandinofanira kumira ipapo ndega, hama yangu yakaenda, mufundisi wangu akaenda, amai vangu vakaenda, baba vangu vakaenda, mudzimai wangu akaenda, vana vangu vaenda. Mwari, zvino ndichazoiteiko, Ishe? Ndichazoiteiko zvino? Zvichida, zvinogona kuitika zuva risati ranyura manheru ano, asi ndichaiteiko? Ndoita sei? Kristu, ndichakumiririrai zvino. Ndichatora sarudzo yangu nhasi. Ndicharega kutaura kwangu kwese nezvevamwe vanhu. Ndicharasikirwa nehasha dzangu dzese. Ndicharasikirwa nemisiyano yangu yese. Ndicharasikirwa nezvese. Ndiveurei, Ishe. Torai zvose zvandinazvo. Ingonditorai, Ishe. Ndinoda kumira panzvimbo yenyu. Ndinoda kuveurwa. Ndinoda kuti undini hwese, kuzvida kwese, kusava nehanya kwese zvingobviswa zvese pandiri. Ipapo ndinoda kukumiririrai segwayana rakaveurwa. Ndakagadzirira kusiya mafaro ose ezvavanoti mafaro eupenyu. Madhanzi ese, mapati ese, hembe dzese dzezvinyadzi, kupenda kumeso, pendi yemuromo, pendi yenzara neminwe, kusava nehanya kwese uko kunoratidzika senyika. Makati musatomboite senyika, musatombodyidzana nenyika, budai pakati pavo. Oh Mwari, ndibatsireiwo Ishe, ndiveurei nhasi, nditorei segwayana uye regai ndive ndakanyarara. Ndorega kushama muromo wangu, ndorega kutaura chinhu pamusoro pazvo, ndongomira uye ndoveurwa. Oh Mwari, zvinoita mutsauko wei? Ndinorangarira pamakandiveura imwe nguva, makatora mudzimai wangu, mwana wangu, baba vangu nemunin'ina wangu. Makandiveura ndikachena. Asi mumwoyo mangu ndaiziva kuti ndaikudai. Makandiropafadza kwazvo, maive makanaka kwazvo. Zvose zvandiri, zvose zvandingagona kuva, zvose zvandichazombova, ndimi Mwari, ndimi. Ndinoreurura kukanganisa kwangu, ndinoreurura zvose zvandakamboita kana kufunga. Ingondiveura Ishe, ndinoda kuva gwayana renyu. Kwete izvozvo chete Ishe, asi torai munhu wose ari muno mangwanani ano, gwai rose, naavo vangada kuva makwai, vaveurei vose mangwanani ano Ishe. Sungirirai tsoka dzavo diki pamatanda evhangeri. Dai Mweya Mutsvene wavatungamirira mukutendeuka zvino, vazive kuti vanga vasina hanya naMwari. Uye dai akaveura kusava nehanya kwose, nyika yose nezvinhu zvose zvenyika, zviveurei zvose mangwanani ano Ishe, kuti tigokwanisa kumira tichitonhorerwa uye takanyarara pamberi penyu semaKristu akazvarwa patsva. Zviite Ishe. Ndinokudai. Ndinoda kuenda zvisinei kana kunze kuchipisa, kunyange ndichinzwa kuda kuzviita kana kuti kwete. Ndinoda kuenda. Ndinoda kukumiririrai nokuti ndinoda kuti mureverere nyaya yangu nezuva iroro. Moti zvino akandimiririra, zvino ndichamumiririra. O Mwari, zviitei nhasi. Uye apo musoro wose wakakotamiswa, uye mwoyo wose wakakotamiswa. Handizivi mangwanani ano kana paine mumwe munhu pano anocherechedza kuti wakaedza kuita nenzira yako, wakaita zvinhu zvawakanga usingafaniri kuita, asi uri kungonzwa kuti mangwanani ano ungada kuti Jehovha akuveure uye oti ndinokuita kuti uve gwayana chairo. Ungasimudzawo here ruoko rwako? Mwari vakuropafadze mudzimai, Mwari vakuropafadze hama, Mwari vakuropafadze hama. Mumwe munhuzve anoti ndiveurei Ishe, ndakamira ndiri gwai, handisi kana kuzozarura muromo wangu, ndinongoda kuti mugure nyika yese ibve pandiri. Mwari vakuropafadze hama, Mwari vakuropafadze mudzimai, Mwari vakuropafadze mwanakomana, Mwari vakuropafadze mudzimai, Mwari vakuropafadze hanzvadzi, ndiveurei Ishe, hanzvadzi geti. Uye Mwari vakuropafadze mudzimai, Mwari vakuropafadze hanzvadzi, ndiveurei zvino Ishe. Ndinoda kuti zvinhu zvose zvemunyika, ndinoda kukumirirai mangwanani ano, ndinoda kumira sehwai yakaveurwa. Ndinoda kuti zvinhu zvose zvomunyika zvigurwe kubva pandiri. Ndinoda kuva wenyu uye imi muve wangu. Mungandigamuchirawo here Ishe, ndichisimudza ruoko rwangu kwamuri? Mwari vakuropafadze mudzimai, Mwari vakuropafadze ichangamire, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadze ichangamire, Mwari vakuropafadze ichangamire, Mwari vakuropafadze mudzimai, Mwari vakuropafadze mudzimai, ndiri kuona rwako. Mwari vakuropafadze hama yangu, Mwari vakuropafadze mudzimai mudiki, zvakanaka izvozvo. Mwari vakuropafadze kumashure kwamai, Mwari vakuropafadze hanzvadzi. Ndizvozvo, ingotendeseka. Ndiri kuda kuti Mwari vatore zvese kubva kwandiri, izvo zvisina kungofanana navo. Chero zvinangwa zveundini zvandinazvo, chero kushaya hanya kwandinako, ndinoda kuti vandiveure zvose zvibve mangwanani ano. Ndinoda kufanana navo. Handina basa kuti ikodzero here kana kuti kwete. Ina handina kodzero. Ndine kodzero imwe chete, uye inova kuuya kwavari. Vanotora zvimwe zvose. Pane mutadzi here pano asina kumbobvira apupura Kristu, asina kumbobvira akaponeswa uye unoda kurangarirwa mumunamato uno mangwanani ano? Ungasimudza ruoko rwako here, shamwari mutadzi? Mwari vakuropafadzei. Mumwezve simudza ruoko rwako uti ndirangarirewo hama Branham. Handisi muKristo uye handizivi nguva chaiyo iyo yandichasangana naMwari, uye ndinoda kurangarirwa iko zvino mumunamato pamuri kuvhara. Zvino ungasimudza ruoko rwako here kuti ndikunamatire? Vanoona. Mwari vakuropafadze mudzimai mudiki, Mwari vakuropafadze mudzimai, Mwari vakuropafadze ichangamire. Mumwe munhuzve ndinoda kuva ndinoda, vangani pano vakadzokera shure?
unoti andinga bhume izvozvo hama Branham asi honaka kana njiva yeunyoro yakabva pauri hama pane chimwe chinhu chakakanganisika pane chakatsveya hama kana musingakwanise kutsungirira mumwe nemumwe paunenge usingakwanise kuregerera munhu wese kubva pakadzika pemwoyo wako zvisinei nezvavakaita kana zvavakataura kana usingakwanise kuvaregerera kubva pakadzika jesu akati kana musingakanganwiri munhu wose kudarika kwake kubva mumwoyo mako nababa vako zvakare vokudenga havangakukanganwiri zvino ko kana kupisa kwekunze uku ko kana mwari nhasi vakakudana apo kuine chitubu chakazaruka chechi yakagadzirira mweya mutsvene ugere pano kumusoro kwedenga rechivakwa chino wakagadzirira kuuya pasi uye wodzoka mumwoyo mako uye wokuita akapfava uye uine rugare chii chandinofanira kuita hama Branham ingova gwayana mweya mutsvene unonyatsodzika pasi kana wava gwayana asi kana uine zvinangwa zvisina kunaka pfungwa dzisina kururama uchida kuva nenzira yako uye usingadi kurasikirwa nayo zvino mweya mutsvene haumbouyi zvino takakotamisa misoro yedu handizivi kana chero wenyu asimudza maoko ake zvino jesu akati uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda kuna iye akandituma ane upenyu husingaperi haatongopindi mukutongwa asi abva murufu achienda kuupenyu mutsvene Johani 5:24 asi zvino kana uchida kuuya kuaritari wopfugama zasi pano ngatinamatei pamwe chete kusvikira manzwiro aye akapfava ane rugare rwawaimbova narwo kana aungada kuva nawo ruuye kwauri zvakare tichakotamisa misoro yedu tichiimba kune chitubu chizere neropa ndinoda kuti uuye upfugame unamata munhu wose zvino anoda hake kuuya pfugama pasi pano pasimbi dzepaaritari wonamata kwechinguva mwari vakuropafadzai amai huyai kuno chaiko mupfugame nemisoro yenyu yakakotamiswa sezvandinoimba kuti maita nemwoyo yenyu munoziva here atanga kuuya nepanzira yepakati pezvigaro mangwanana anhu zvinofanira kukuita kuti uzvinyarire mudzimai wechitema anonzwisa urombo zviziso zvemakumbo zvakazvimba bvudzi rakachena anodzika achiuya kuaritari pano imwe nguva yakapfuura mumwe mutana wechitema akaponeswa munguva dzenhapo akaenda uye sezvo akanga aponeswa akaudza mukuru wake wepabasa kuti akanga asununguka akati waita sei akati ndasununguka ndokubva amusunungura hepanoi pachiuya rimwe boka revanhu vachiuya zasi kuzoponeswa mangwanani ano akati akanga asununguka munhu wose iva mumunamato uye uchinamata zvine simba kana ungadaro apo mweya mutsvene uri kushanda nevanhu vari kuita sarudzo akati moze unotaura kuti wakasununguka here akati hongu changamire shefu ndasununguka akati kana wasununguka saka ini ndichakusunungurawo zvakare kuti uende kunoparidza evhangeri paakanga ave kuda kufa vazhinji vehama dzake dzichichena vakauya kuzomuona uye pavakadaro akati akafunga kuti akanga apinda mukoma paakamuka akati ndafunga kuti ndange ndaenda mwari vakuropafadzei hama yangu chingopfugamai pasi ipapo akati ndafunga kuti ndanga ndatoenda ndokuti chii chawaona mozi akati pandafamba ndichipinda pasuo ndamuona akati ndanga ndakamira ndakamutarisa uye akati panga paine mutumwa auyapo ndokuti uya mozi wakaparidza evhangeri makore mazhinji une hanzu nekorona zvakakumirira akati usataura neni pamusoro pehanzu nekorona handisi kuda hanzu nekorona ndiri kuda kungomutarisa ndinofunga kuti ndiwo maonero echero mukristu zvake pane imwe nguva yapfuura kumusorosoro kunze kwechicago ndakanga ndiri munhandare yemitambo mumiziyamu waro zvino ndaitarisa-tarisa imomo ndakaona mutana wechinigro aine kadenderedzwa kebvudzi jena mumusoro wake achifamba-famba ipapo aine ngowani yake muruoko rwake ndakamutarisa akatarisa mune imwe nzvimbo diki ndokusvetukira kumashure zvino misodzi ikatanga kuyerera ichidzika nepamatama ake matema akatanga kunamata ndakamutarisa kwekanguva akatarisa zvakare akatanga kuchema zvakare ndakaendako ndichibva ndati changamire akati hongu shamwari murungu ndakati ndiri kuona muri chii chakunakidzai kudaro manga muchinyatsonakidzwa nei akati changamire kana muchikwanisa kunzwa padivi rangu ndine mbonje dziri padivi pangu akati ndakambova nhapwa. Akati mukeji diki iye girazi pano idireziro riri apo. Ndikati ndiri kuona kuti idirezi asi chii chinoshamisa pariri? Akati gwapa iro apo, akati iropa raAbraham Lincoln. Akati ropa iro rakandibvisa bhande reunhapwa. Akati zvino murungu hazvingaite sekukufadzawo here? Ndakaisa maoko angu pamutsipa wake wekare ndikati Mwari vakuropafadzei hama. Ndinoziva rimwe ropa rinondifadza. Akati ndinoziva ropa iroro zvakare changamire. Ndakati akandibvisa bhande reutapwa. Imwe nguva ndaibuda nesvondo ndoita mujawe uye ndoenderera ndotaura nyambo dzine tsvina. Uye Mwari, ko ndaizviita sei? Zvakadaro pane mavanga zasi mumwoyo mangu pandakazviita. Asi ndinofara kuti akandibvisa bhande racho. Zvese zvakaenda zvino. Akamira panzvimbo yangu. Pano imwe nguva yapfuura ndakatarisa mumwe mudzimai zvino akanga achinyadzisira kwazvo zvokuti ndakada kumupomera. Mwari vakandipa chiratidzo. Ndakamunamatira ipapo nokuti ndakaona kuti zvivi zvangu zvakanga zvakangokura sezvake. Zvino ndakafamba nokugara padivi pake ndokumunyadzisa ndikamuudza kuti ndaiva mushumiri. Shamwari dzake dzechirume vaviri aive nemakore angaita 65 kana 70. Shamwari dzake dzechirume vaviri dzakapfugama ipapo. Zvino vose vakapa mwoyo yavo kuna Kristu. Ini zvangu, mutsauko wakadini? Haungadaro here? Wakatadza zvakanyanyisa here mangwanani ano? Mwoyo wako wakatongova here mutema zvikuru uye wakasviba zvokuti kunyange mweya mutsvene hautombogoni kana kuubata? Pamwe njiva yabhururuka nokusingaperi yakaenda zvachose. Mwari vakuropafadze mudiwa, musikana mudiki ari kufamba achiuya. Mwari vakuropafadze mudiwa. Unoti musikana mudiki iye haazive? Hongu, anoziva. Haasati averenga mamagazini akawanda uye nenyaya dzekare dzerudo sezvamakaita mose. Ndicho chikonzero iye munyoro. Jesu akati regai vana vaduku vauye kwandiri. Mumwezve munhu angada kuuya kuzobatana pano mangwanani ano? Atari yakazaruka. Imwe nguva apo tichiimba zvakare, zvino tichaisa munamato apo vatadzi vari kutendeuka ava vachinamata.
Rejoice to see that thou done it. Sure, everything was gone, the poor fellow was finished. And there may I, though by as he. Won't you come up now?
Haungauya here, Zino. Haungauya here. Imi munoziva zviri nani? Bhaibheri rakati, kana muchiziva kuita zvakanaka uye ukasazviita, kwauri zvinopfuura chivi. Haungauya here? Unoziva kuti wakakanganisa. Uya kuno ugopfugama paaritari uye uudze Mwari kuti une urombo nemabatiro wawakavaita. Rega mweya mutsvene udzoke ukuite munyoro uye wakapfava nekunyarara zvakare. Haungadaro here? Rangarirai, kana ukafa uye akaenda kubva panzvimbo yako, hapazovi nemunhu anokureverera nyaya yako. Ari kuda kuti umumiririre mangwanani ano. Mwari vakuropafadzei hama yangu. Takamirira. Ndivo chete here? Fifteen chete muchechi vanonyatsonzwa kuti vapomerwa. Makararama here upenyu hune runyararo, hunyoro, hwakapfava, hwakanyarara? Zvino izvi zviri kutungamirwa nemweya mutsvene. Unoregerera? Hauna mhando? Uri kurarama zvakapfuurira pamusoro pekupomerwa kwavatadzi? Haurarame semahedheni? Unorarama zvakasiyana? Upenyu hwako hwese hwakagadziriswa zvakasiyana here? Mweya mutsvene wakapfava ugere pachigaro cheushe chemwoyo wako, uchiita kuti ugare nerugare, nerunyararo, nerudo pane vanhu vose. Vavakidzani vako nevose vanoziva, uye navo vose vaunowadzana navo vanoziva kuti uri muKristu munyoro, akanyarara, akapfava, akazvininipisa. Njiva yaMwari inewe here? Une chokwadi here? Uyo unogona kunge uri mukana wako wekupedzisira. Zvakanaka. Zvino kwamuri imi pano paaritari, Mwari vakuropafadzei. Hamuchazofanira kutongwa zvino. Mweya mutsvene waunza kutongwa kwamuri. Uye hamuna kuedza kuchengeta kodzero dzenyu moti, ndanga ndiri muKristu kwenguva yakareba. handifanire kuti ndiende. Vamwe venyu ndege kutanga kenyu kuvapa aritari. Ndinogona kugara ndiri mutadzi kana ndichida. Ikodzero dzangu. Hongu, ndizvozvo. Uri munhu ane rusununguko rwekuzvisarudzira. Unogona kuita nechero nzira yaunoda. Asi, warasikirwa nekodzero dzako mangwanani anoti, vachati kudini, ini ndichizviti muKristo, zvino ndoenda kuaritari, vanozoti kudini. Asi ko Mwari vari kuti kudini. Vataura kuti uye, uye wazviita. Zvino, warasikirwa nekodzero dzako, wauya kuzova nemweya mutsvene wakapfava kuti utore nzvimbo yawo mumwoyo mako nhasi. Ndinoziva kuti uchazviita. Ndinoziva kuti uchazviita. Wakavimbisa kuti uchazviita. Ikoko, hautongotadzi kuzviita. Hautongotadzi kuuya. Ari kugombedzera achichema, akafa nezvimwe zvose kuti uwane nzvimbo yokusvikira achida kuuya kwauri. Uye munguva yako yekufa, apo mutumwa werufu agere kutsoka kwemubhedha. Pachinzvimbo chekutarisa kunze ikoko kune chinhu chinotyisa, uye uchiziva kuti wakaramba kuuya imwe nguva. Zvino mweya wako unobva wava mutema uye wakasviba pasisina nguva. Zvisine nokuti unochema zvakanyanya sei. Isau akadarika chivi chake chenyasha, zuva rake renyasha waro, uye haana kuwana mukana. Akachema zvakaipisisa kwazvo achiedza kutsvaga nzvimbo yekuti agadzirise, asi akatadza kuzviita. Mwari vakamudana kekupedzisira. Asi unorasikirwa nekodzero dzako dzose uye neshamwari dzako dzose uye nemanzwiro ako ose nezvose mangwanani ano kuuya pano. Warasikirwa nekodzero dzako kupfugama pasi pano uchitaura naMwari. Ndiri kukuudza neshoko rashe kuti Kristu akati, uyo anouya kwandiri handingatongomurasiri kunze. Zvino uchiri papo paaritari, tendeuka, muudze kuti une urombo kuti wakaita zvawakaita. Ndicho chikonzero vanhu vasingagamuchire mweya mutsvene kana vabhabhatidzwa. Havangotendeuki zvakakwana. Mwari vari kuedza kuvapa mweya mutsvene. Vanoda kuti uve munyoro uye wakapfava uye wakanyarara. Ndicho chikonzero uchisimuka uine hundini humwe chete iwo mumwoyo mako. Oh, unogona kusimuka uchidaidzira uchitaura nendimi kana chero. Izvozvo hazvikuite kuti uve nemweya mutsvene. Unofanira kusimuka kubva ipapo uri mumwe munhu akasiyana. Unofanira kusimuka kubva ipapo wakapfava, uine runyararo nehunyoro, wakaninipa uye mweya waMwari uchigara newe. Gore rinouya uchitarisa kumashure kwenzira woona chinhambwe chekwawakabva. Woona kuti uri kufambira mberi nguva dzose. Ndiwo mweya mutsvene. Mweya mutsvene rudo, mufaro, rugare, mwoyo murefu, unyoro, kupfava, kutsungirira, kutenda. Zvino, chingotendeuka uudze Mwari kuti unoda izvozvo iko zvino, ivo vari vachazviita. Musikana mudiki, iwe uri apo mudiwa, uite zvimwe chetezvo, ropafadzwa. Amai vako vakamira vakaisa maoko avo pauri. Iye hanzvadzi inodikanwa ichitema iri pano, yakapfugama paaritari. Unogona kunge maitodya chimupoto hai nemanhuchu. Makatogara mumukoto, handizivi hangu hanzvadzi. Mwari varopafadze mwoyo wenyu. Kune muzinda wagadzirirwa imi mukubwinya mangwanani ano. Ndizvozvo. Tarisai zasi paaritari muone mudzimai ari kuchena musoro. Mudzimai wechidiki akatsikitsira musoro wake. Mudzimai akachena musoro wose. Oh, Mwari, honai murume akapfugama vakasiyana-siyana vari pano. Ingotendeuka, umuudze kuti une urombo. Muudze kuti hauchazozviita zvakare. Nenyasha dzake uchangotendera kuti misiyano yako yese ipere. Kubva nhasi zvichienda mberi. Unoda kuva wakapfava, wakanyarara. Unoda kuva wakaninipa uye nokuenda kwaanokutungamirira. Kana vanhu vakataura chimwe chinhu, zvisinei nokuti chinotaridzika kuve chiriradhi zvakadini, ucharasikirwa nekodzero dzako dzekutaura nezvemuvakidzani wako. Uchataura nezvaJesu. Uchangoita chinhu chinova chakafanira. Hausi kuzobuda semhondi. Hausi kuzobuda uchisvetukira pane vasina mhosva. Asi unoona kuratidzwa kuya kweumhari hwemaKristu kwemazviro kwazvo, uye unoda kufanana navo. Hauzodi kuti uudze chero ani zvake kuti uri muKristu kana uri mumwe. Vanongozviona uye vanozviziva paunotaura. Wakaiswa chisimbiso mukati nekunze. Zvino pamuri kuninipisa mwoyo yenyu, tendeukai zvino. Udza Mwari kuti une urombo, iwo hauchazviita zvakare. Uri kuzvinyarira nenzira yawakaita, uye zvadaro ndichakunamatira. Uye ndinotenda ipapo, rugare ruchagara pamwoyo wako. Rugare rwakangoita serwizi ruchauya ruchiyerera ruchidzika mumweya wako. Unogona kunge usiri kudanidzira, unogona kunge usiri kutaura nendimi, unogona kunge usiri kusvetuka-svetuka. Asi uchabva paaritari uine chimwe chinhu pamwe newe. Chimwe chinhu chiri mauri chinokusungirira pamuchinjikwa wekare wakakwasharara. Chero bedzi ruri kurarama. Zvino namata sezvandiri kuita. Reurura. Baba vedu vekudenga, zvisikwa zvisina kukodzera mukamuri ino inopisa iri kudikitirisa mangwanani ano. Bhokisi rokudikitirisa. Asi Mwari mazvibuditsa kubva matiri. Mweya mutsvene wauya pasi ukaudza vanhu kuti vainge vachikanganisa. Vakanga vachitadza. Mweya yavo yange yakasindimara. Vakava nepamuromo. Vanodena.
vana muzuva zvose vasingadi kutendeuka, vasingadi kuregerera vanhu vakavakanganisira. Vakanga vasingadi kudaro, asi nhasi Mweya Mutsvene watora shoko raMwari ukariisa mumwoyo yavo yakapfava. Ndokuti zvino unoda here kudzoka kwaunga uri pekutanga pawakauya kuaritari? Kudzoka uko munhu wose unoda munhu wose, uye unondida nerudo rusingaperi. Zvino chingosimuka uye kuaritari. Vazviita, Ishe. Zvino ndinonamata zvino kuti muchenese pfungwa dzavo, Ishe. Chenesai mwoyo yavo, vaitei vanyoro uye vane rugare. Dai vakasimuka kubva paaritari iyi zvino, mushure mekunge vatendeuka, vachipa upenyu hwavo kwamuri, vachidzokera kumba kwavo. Hazvina mhosva kuti chii chingaitika kana murume akagumbuka, kana mudzimai akagumbuka, kana muvakidzana akagumbuka, kana mumwe munhu wauri kushanda naye kana kuwadzana naye. Ndichangova ndakapfava senjiva. Handiti kutsiva kwenyu ndekwenyu, ndicharipira, ndizvo zvinotaura Jehovha. Takaona sei kuti zvaive saizvozvo, Ishe? Wongomira wova munyoro, woona Mwari vachitora vachiuya chaiko kugwayana ravo. Chokwadi, zviro kwazvo, mufudzi akanaka uyu akapira upenyu hwake nokuda kwavo. Akadzika chaiko zasi kumakwai ake uye achaatungamirira. Ane nhamo iye anovapinganidza. Ane nhamo anoreva shoko rimwe rinopesana navo. Akati, zvaiva nani kuti guyo risungirirwe pamutsipa wako wonyudzwa pakadzika-dzika pegungwa. Ngirozi dzavo dzinogara dzakatarira chiso chababa vangu vari kudenga. Maona, oh Mwari, tinoda sezvamunovaitira, mundiitirewo. Saka Mwari, ndinoda kuva ndakapfava. Ndinozviisa paaritari zvakare mangwanani ano. Kwete mangwanani ano, asi mangwanani oga-oga namazuva ose. Ndinoda kuva ndakanyarara uye ndakapfava. Uye saJesu. Zviitei Baba, tibatsirei kuti tive vakadaro zvino. Mafungu asingapere rudo ngaayerere pamweya yedu.
Don't you feel it down your heart? For my spirit forever. Hallelujah.
Hanzvadzi Geti vati, taurirai chechi yose kuti vari kupomerwawo zvakare, asi vari kuita piano aritari yavo. Sezvo aritari piano ndiyo aritari yavo, vati udzai kereke kuti indinamatire, vagere ipapo uye misodzi ichierera pamagirazi avo. Kurupiti ino ndiyo aritari yangu. Ndatendeukawo zvakare, bhaibheri rangu rakanyorova. Oh Mwari,
peace of God. Coming down from the Father above. Hallelujah.
Mwari, kana ndakatadzira ani zvake, angave imimi, chibvisei, Ishe. Bvisai chivi kubva muchechi yangu duku mangwanani ano. Vangani vanongonzwa kuti Mwari vakuregerera. Uye njiva yorugare yagara pamwoyo wako zvakare. Yabhururuka ichidzoka iko zvino, ndokutora nzvimbo yayo. Mweya Mutsvene wadzoka ndokuti, mwana wangu, ndanga ndichida kukuda nguva yese. Wange usinganditendere kuti ndizviite. Handigoni kugara nemweya wako wekare weundini. Asi zvino nekuti waupira, ndadzoka mumwoyo mako mangwanani ano. Vangani vanonzwa saizvozvo, simudza ruoko rwako, simudza ruoko rwako ndizvozvo. Vese zvavo paaritari.
Oh, zvakanaka. Vangani vari muungano vanonzwa nenzira iyoyo. Simudza ruoko rwako. Oh. Kuva saJesu. Baba vedu vekudenga. Tinokutendai nenguva ino ye. Kuzvipira kwakanyorova. Sekutora aprosi muruoko horipfanya uchiri kwiza kusvikira rapfava rapfava zvokuti mwana muduku anogona kugara pasi oridya ndiyo nzira yatinoda moyo yedu kuve ishe utorei muruoko rwenyu rune mavanga ezvipikiri ingoukwizai muchiti mwana hausi kuona here kuti wakandirwadzisa wainge uchindirwadzisa pawakaviruka nehasha kudaro wainge uchindirwadzisa oh moyo wangu wakangokurwadzirwa mwanangu pandakakuona uchiita zvakati nezvakati asi zvino zvandava nemoyo wako muruoko rwangu ndinoda kuuita munyoro chaiwo ndinoda kuugadzira kuti ndikwanise kuushandisa uye ndigare mauri ndinoda kubhururuka ndichidzokera mudende remangwanani ano ndinoda kubhururuka ndichidzoka uye ndogara ndoita ugaro hwangu newe zviitei mwari tinokudai zviitei kuitira mbiri yenyu tinokumbira muzita rajesu haude here kungonamata seizvi Oh, mweya wangu uri kungoshamba kumuona achidzika mune vanamati saizvozvi mwoyo wako unonzwa kuva wakapfava chaizvo here mwoyo wangu uri kungorova zvakanyanya ungasimudze ruoko rwako here patinenge tichirwimba Joe, unoda kuuya kuno kuzonamata mangwanani ano hama mwari vakuropafadzei zvitsvagirei nzvimbo pano paaritari hama Joe, mwari vakuropafadzei ndinoziva kuti kuri kupisa shamwari ndinoziva kuti kuri asi ndii ndinoimba kuti munonzwa sezvandiri kungoita oh ndinongonzwa sendinogona kungobhururuka ndichienda ane rudo kwazvo chii chandaigona kuita ndaizoendepi oh mwari ndiri kuenda kupi ndakananga kupi ko zvichazovei ndichavepi makore zana kubva zvino ko dai ndanga ndisina iye ndekupi kune humwe hutiziro pamwe chete zvino
To be like him.
muchaka kota misa misoro yenyu, ndichaku bunza ichime chinu. Mwe munu harimunu, harikutsamwisa mwe ya mutwene. Mwe munu adanwa. Ndinotaura muzitara ishe Jesu semporofita wake. Ndinonzwa moyo wake uchikuladzwa. Kunze mukatumo, mwe munu haana kumuteerera. Anga achifana unga auya. Aunga ui zvino here. Hongo anzadzi asi kune vakawanda kupfuura imi. Haunga uye kuno zvino. Mwari vanoda kukuona uchiita chimwe chinhu. Pane vakati kuti venyu. Ndanga ndichiziva kuti muri kuuya. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, ndizvozvo, ndizvozvo. Ndatarisa uko pamusoro peungano ino. Paine mumvuri mutema wakaipisisa wakarembera ipapo wandati ndamboona. Mweya mutsvene uri pano zvino, uri pandiri izvozvi. Kuchemedza mweya mutsvene. Chii chaakaita? Akaenda kwakatungamirwa nababa. Mwari vakuropafadzei hama, Mwari vakuropafadzei hama yangu, ndizvozvo. Fambai muchiuya chaiko mupfugama pasi. Zvino ndiyo nguva yekureurura kwekare. Kutwasanuka, kugadzirisa. Uyai. Ndichiri kunzwa kuti pane vamwezve imomo. Mwari vakuropafadzei amai, Mwari vakuropafadzei amai, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei, ndizvozvo. Mweya mutsvene unogara uri right. Uyai ndizvozvo, fambai muchiuya. Zvangu ndizvozvo, ndiyo nzira yacho. Ingosadzai nzira dzepakati pemacheya. Nyatsobudai muna mate. Ingotendeuka, udza Mwari kuti une urombo. Ndizvo zvega zvaunofanira kuita. Hamungaramba muchiuyawo here zvino? Ndizvozvo, ingozvisunungura. Uya kumusoro kuno. Uchaita sei? Ndiani achakumiririra zvichida manheru ano? Ndiani achakumiririra kana rufu rwakuvinga? Zvisinei kuti wakaitei, Mweya Mutsvene wakagara ipapo pedyo newe. Ndiwo uri kuda kuti iwe uye. Ingotendeuka kuti Mwari ndine urombo. Ini handingade kuita izvozvo. Hamuzondimiririra kana ndikasakumiririra izvino. Uye ndinoda kuti mundimiririre. Uye ndiri kuzokumiririrai kubva nhasi zvichienda mberi. Ndiri kuzorarama sekurarama kunofanira kuita muKristo. Ndichashandura nzira dzangu. Ndichava ndakapfava uye ndakanyarara. Ndicharega vanhu vese vachitaura zvavo zvese. Ndichangorarama zvine unyoro nekunyarara pamberi penyu. Zvisinei kuti unozviti muKristu kwenguva yakareba sei. Kana chechi yaunopinda, izvozvo hazvinei nechekuita nazvo. Uyai kuno, Mwari vakuropafadze. Famba uchinyatsobuda mwana. Mwari vari kutaura newe zvino. Kana muchinditenda kuva muranda wavo, Mweya Mutsvene wataura neni mangwanani ano ukati, dana vanhu, kune vakawanda zasi uko. Rino ndiro zuva racho. Ino ndiyo nguva yacho. Kune kuda vamwezve 5 kana 6 kumashure uko. Chokwadi vanofanira kuuya. Rangarirai hama, hanzvadzi. Ndakatonyatsokutarisai. Ndiri kuona mimvuri mitema iya yakarembera pamusoro penyu. chitongo uya imberi. Kuwa sa Jesu, haudi here kuwa saye, wakapfava, wakanyarara, munyoro, wakaninipa. Mwari wakuropa fadze mjaya. Mwari wakuropa fadze baba, vane mwana. Mwari wakuropa fadze andradzi. Mwari wakuropa fadze shamwari mtadzi. Ndizvozvo, famai muchiuya kumusoro chai kwandradzi. Uyai kuno, ingozviwanira nzvimbo. Mwari wakuropa fadze. Andradzi mudikani, mune zvakawanda zvekutenda pamusoro pazvo. Makarara pambedha muchifa, yezvinoipano muri kufamba muchiuya kuno paaritari. Mwari varopa fadze moyo wenyu wakapfava. Mweya mutsvene uri kutaura zvakare zvino. Kutendeuka, ingochema chaiko kuna Mwari. Ingona mata munamato wako pachako. Iwe ndiwe wakatadza. Zvino iwe ndiwe unofanira kunamata. Udza Mwari kuti une urombo nezvawakaita. Usaite hanya neari pedyo newe. Ingoti Mwari ndiregerereiwo. Ndanga ndisingareveri kuve ndakadaro. Ndinoda kuva ndakapfava. Handi ndichafe ndakaita zvekugumbuka nekukakavara zvakare. Oh Mwari. Oh ndinozvida kwazvo. Baba wokudenga. Kune mumwe nomumwe atende ukari zasi paaritari zvino. Vakapfugama nemabvi avo vachinamata. Oh Mwari. Dai vana amai, vana baba, vana baba, vana amai, chero ani zvavo, vavakidzani, nhengo dzechechi, madhikoni, matrustee. Oh Mwari. Panguva ino yekuumbwa kwechinyakare, vagere mukamuri ino inopisa mangwanani ano, mweya mutsvene uchidzika pasi chaipo, uchitaura rugare. Oh Mwari. Ndinoda kumira nezuva iroro kuti ndikunzwei muchitaura zvinyoro-nyoro. Hongu wakauya ukandimiririra zvino, ndichakumiririra. Ndinoda kuti muise runyararo irwo romwoyo wese uri pano nhasi Mwari. Chinyararire wewe zvinyoro-nyoro, ndinoda kuti muzviite. Ndinoda kuti ini mungopinda imomo nemamwe manzwiwo kuti hambofi akavasiya zvachose kubva nhasi zvichienda mberi. Dai dzimba dzikave itsva, vanhu ngavave vanhu vatsva. Dai zvinhu zvese zvava zvitsva nhasi nokuti vanhu ava vazvininipisa. Makati kana vanhu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa uye vonamata, zvino ndichanzwa kubva kudenga. Iye ndinoziva munozviita mangwanani ano Mwari. Uye ndinonamatira ruregerero kune avo varamba vari pazvigaro zvavo vangadai vauya. Mwari taurai navo uye ngavasave nerugare panyika kusvika vaita sarudzo iyoyo Ishe. Yekuuya kuzogadzirisa nemi. Zviite Ishe. Ropafadzai mumwe nomumwe zvino. Dai mutsa wenyu netsitsi dzenyu zvagara pamweya wega wega watendeuka uye wakakotamiswa muchechi ino mangwanani ano. Mwari baba, ndaita izvi sekurayira kwenyu. Ndadana vanhu ava vakatomira. Makati uyo achandipupurira pamberi pevanhu naiye ndichamupupurira pamberi pababa vangu nengirozi tsvene. Vazhinji ava pano vange vari makristu kwemakore, asi vakamira mangwanani ano kupupura zvivi zvavo zvavakatadza. Vave ava vasingadike, mweya mutsvene wakanga wabva pavari. Uye nguva zhinji havakwanise kunzwa manzwiro aya akapfava anotapira, manyoro avanofanira kunzwa. Vazhinji vavo vatadzi vauya kekutanga kavo, asi baba vanoda manzwiro iwayo anoshamisa, rugare runopfuura kunzwisisa kwose. Zvipei kwavari nhasi Ishe Mwari, uye dai vose vakava vakanaka uye vazere nemweya wenyu pavanobva panzvimbo ino nhasi kuenda kumisha yavo yakasiyana-siyana kunorarama upenyu hwakasiyana uye nekuva vanhu vakasiyana. Tinokumbira izvi muzita raKristu. Nzvimbo pachitubu. Zvakanaka, ini muri paaritari, simukai. Tarisai kuna Ishe Mwari, tendeukai mugokwazisana maoko navose vari pedyo nemi. Oh, tichaimba munhu wose zvino, takamira kwechinguvana tisati tasvika pashumiro yekunamatira vanorwara. Oh, munhu wose. Kutenda. Unoziva rimwe zuva hama mudzimai wenyu, wenyu paakafona kuti imi munamatirwe. Ndakapinda chaimo mukamuri, mweya mutsvene ndokuti kwandiri, usatya. Amen.
Well, praise the Lord. I just feel like
Hasi we mazviro kwazvo here. Anoshamisa. Saka Ishe ngavarumbidzwe. Ndiri kungonzwa kuda kushevedzera kukunda. Zvakanaka. Mune chimwe chinhu chokutaura here? Zvakanaka, hama nevo zvino, uye hama Slota vane shoko rekutaura. Kupinya, haleluya, haleluya.
Like that we are believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to our feet. Amen. Remember the services tonight. We have foot washing and communion service. Do you know whether you...
Ini pamwe ndichange ndiri pano manheru anowo zvakare. Wangu sikuzwa kwangu ndichange ndiri pano kunze kwekunge ndadanwa kune imwe nzvimbo.